Be seated.
Ndagarai mangwanani kwa muri mose ndinomufaro kuva mushumiro yashe mangwanana ano ndadzoka zvakare pa ndanga tisingazivi kuti tichadzoka zvakare here kana kuti kwete asi ishe vatipa nzira nokudaro tadzokera musangano wanhasi zvino tiri kutarisira nguva dzinoshamisa nhasi mangwanana ano muchidzidzo chesunday school mushoko uye usiku huno tinenge tichinamatira vanorwara chirayiro chichitevera shure kwaizvozvi uye zvino tine kuiswa kwomwana mucheche kunashe ndinotenda vahama nevhelo vanga vachindiudza kuti pano munhu ari kuda kuti mwana wake aiswe kunashe uye dai vakaunza mwana panguva ino uye hama yedu irambe iri kana kuti mumwe wavo ange ari paorgan kana piano chimwe chazvo zvino vaunze mwana kuno tichamuisa kunashe kuti tikurumidze kupinda nokuchimbidzika kwatinokwanisa mushoko nokuti tinoda kugara mushoko ndicho chinhu chikuru kupa nguva yedu kushoko rashe nokudaro tinotenda zvikuru nokuda kwomukana wokusangana nemi mose pano nhasi uye mumusangano uno ndinofanira kunge ndakanganisa zvakanaka hazvanzi ndafungidzira kuti varipo pamwe kukanganisa zvakanaka zvino ndinokutendai chaizvo zvakadaro ndinofunga zvataurwa nomumwe munhu ataurirwawo nomumwe munhu zvinobva zvaita kuti zvitiomei zvino munhu wose ari kunzwa zvakanaka here mwari arumbidzwe hongu havanoi vadiki ndino hurombo zvakanaka mungauya here erida zvakanaka tarisai vasikana vaviri vakanaka kwazvo vana maziso ebrown vakanaka kwazvo zita rako ndiani tarisa kuno Jennifer Lee rokupedzisira rinonzi Serep munobva kupi hazvanzi Lee The Sales Illinois zvakanaka sei zvino mubhaibheri zvino kazhinji vanobhabhatidza vana vadiki hatitendi mukubhabhatidza vana vadiki nokuti havasati vatadza nokuti vachiri vadiki kwazvo asi tinotenda mukuisa vana kuna ishe zvino erida neni tichaisa maoko edu pamwana mucheche matindi Jennifer zvakanaka tikotamise misoro yedu vadu vari kudenga mangwanana ano tinouya nomusikana muduku uyu anonzi Jennifer kwamuri amai navadikani vabva kure kuti vaapirwe kuna ishe tinoziva kuti makaisa maoko enyu pavadiki vakadai mumazuva enyu uye makati regai vadiki vakadai vauye kwandiri musavadzivise nokuti umambo hwokudenga ndohwavakadaro zvino tinomupa kwamuri kuti akushumirei muupenyu muzita rajesu kristu amen zita romumwe musikana mudiki ndiani Connie Lee zvakanaka kamwana Connie unoita kuti ndinzwe kuva mudiki chii unotya nai ndino urombo hazvisi kuzoshanda mai zvakanaka tikotamisei misoro yedu ishe jesu amai vanouya nomwana uyu Connie kwatiri mangwanana ano kuti tizomukumikidza kuna mwari samasimba vakavapa mwana uyu kuti vakudze zvino ivo vari kuuya naye kwamuri nakakoma kake ndinonamata baba vokudenga kuti muve netsitsi ropafadzai mhuri yavo ropafadzai uyu musikana mudiki apo tiri kuisa maoko edu paari muzita raishe jesu kristu tinomupa kwamuri kuti akushandirei muupenyu amen mwari vakupafadzei navana venyu tinotava na vacheche vakawanda zvino kakomana aka kanonzani Joel Lee Watson mukomana akanaka zvakadini namaziso makuru ebruu ko munobva kupi munobva kugeorgia ndanga ndichifunga kuti munobva kuchamhembe ndanga ndisingazivi hongu moro uyu mukomana akanaka anobva kugeorgia zvino uyu zvakanaka changamire hongu changamire zvakanaka kwazvo anogona kutaurawo haakwanisi here kotamisei misoro yedu baba vedu ari kudenga tinouya nomukomana uyu apo baba namai vamire pano nokuda kwomuchato wavo makavapa uyu mukomana mucheche kuti varere zvino ivo vanodzoka naye kwamuri mufananidzo wakanaka zvakadini kufanana nahana wakare akanamatira mwana uye mwari akamupa mwana akadzoka naye kutemberi yamwari kuti aropafadzwe itaishe kuti uyu mukomana azova muranda wenyu, kuti baba namai varopafadzwe uye ngavave noutano nesimba rokumurera. Edai ararama upenyu hwakareba nomufaro uye ave muranda wenyu apo tichimuisa kwamuri muzita raJesu Kristu. Amen. Muropafadzwe uye aitwe mukomana kwaye pamwe mumwe muprofita mudiki akafanana naSamuel. Zvino pano pana vakomana vakanaka vaviri. Maiwe, vatatu pano. Zvino ndiyo mhuri yacho yose. Zita rako ndiani? Michael. Ko rako ndiani? Paul. Mazita akanaka kwazvo. Ko rako? Debra. Zvakanaka chaizvo. Michael na Paul na Debra. Ko zita rokupedzisira? Alice. Zvino imhuri duku yakanaka kwazvo. Ndinokuudzai. Nozvere kana ndichiona vana vadiki vakadai zvinonditora kumakore angu ndiri mwana mudiki. Uye kutaura kwavakuru kunoti munoziva vanotsika tsoka dzako iko zvino uye mwoyo wako pamberi apo. Asi handitendi kuti zvinozodaro kana tavaisa kunashe. Tine basa pano uye Mwari akariisa mumaoko enyu. Akakuita muparidzi. Ndogaro kuti pamusoro pamadzimai anoparidza munoziva. Asi mudzimai wose muparidzi iyi ndiyo ungano yake munoona. Kurera vana zvakanaka apo baba vanenge vari kubasa. Uye mune basa. Mwari akuropafadzei mose mune mhuri duku yakanaka. Baba vedu vari kudenga tinouya naMichael anenge ndiye dangwe. Uye tinoisa maoko edu paari tichimukumikidza kuna Jesu Kristu. Mhuri yake yauya navaduku ava nokuti makaisa izvi mukuchengeta kwavo. Vanoziva kuti havakwanisi pasina batsiro yenyu. Saka vanouya nemhuri yavo duku kuvapira kwamuri. Zvino ndinopa Michael uyu kwamuri kuti azokushumirai muzita raJesu Kristu. Zvimwe chetevo tinoisa maoko edu pana Paul uye tinopira upenyu hwake kuna Jesu Kristu kuti azokushumirai muupenyu hwake kuti Mwari arumbidzwe. Uye pana Debra tinoisa maoko edu baba tichimuisa tichirangarira Jesu Kristu. Akaisa maoko ake pavana vadiki akati regai vauye kwandiri musavadzivisa. Dai upenyu hwakamusikana akahwaropafadzwa muumambo hwaMwari. Ropafadzai baba namai uye dai vararama upenyu hurefu kuti vaone vana vavo vachishumira Mwari. Nokumbira maropafadzo awa kuti Mwari arumbidzwe apo tichivaisa kwamuri muzita raJesu Kristu. Amen. Ticha, munoziva zvandinofunga vasikana vadiki vano vakanaka mazuva ano kupinda zvavaisimbova pandaiva mukomana muduku. Vamuchangamire maziso makuru akanaka sei. Zita rako ndiani? Ko rokupedzisira ndi Blair. Joanna Blair. Iwe wakatarisa uko haasi zvitambo here? Vamuchangamire. Uye wakadi Joanna? Anenge anoti nyarei Joanna. Anoti nyarei. Kamwana kakanaka kanoyevedza. Tikora misiye misoro yedu. Baba vedu ari kudenga. Mhuri yokwa Blair yakapiwa ichi muchato wavo uyu muduku Joanna. Uye tinoziva kuti mazuva aipapo Satani ari mativi ose kuti atsause kunyanya vasikana vadiki ava. Uye vanoziva kuti havakwanisi kumurera zvakanaka. Zvino vanoda kuti arerwe zvakanaka uye kuti ave muranda kwamuri. Uye vanoda kurera mwana uyu kuti murumbidzwe. Zvino vanouya naye kumupira kwamuri. Tinoisa maoko edu paari muzita raJesu Kristu apo tinopa Joanna Blair kuumambo hwaMwari kuti Mwari arumbidzwe. Amen. Akuropafadzai hama Blair. Mwari ave nemi. Mangwana nichangamire. Uyu mukomana akanaka sei uyu? Iwe wakadini? Zvino unotaridzika zvakanaka kana ukatendeuka ukatarisa uku. Hongichangamire. Musoro wakanaka muduku nokumeso kunofambirana nawo. Daniel Mark. Koro kupedzisira. Harden. Harden. Daniel Mark Harden. Munobva munzvimbo ino here hama Harden? Hongichangamire. Munobva kupi? Munobva kuNew York State. Muyenge naika. Zvakanyaka inyika ine mbiri. Ndine hama dzinogara ikoko. Baba munini vangu vanogara kuPlasberg. Wandakava nenguva dzakanaka dzokufara muNew York. Kwandiri kuenda nomusangano wangu unotevera New York City kuchechi yamatombo iri ikoko. Zvakanaka. Zvino zita rake mati ndii Mark? Daniel Mark, mko managa naga sei. Kota mse msoro. Mshe Jesu tunoya kwa muri na Daniel Mark. Kuzopira upenyu hake. Pakapi wa maoka baba na mai kuti warere mwana uyu mukurayira kwa Mwari. No anoziva kuti hawakwanisi nokudaro vanouya naye kwa muri ishe muropafadze upenyu hwake. Uye zvino tinoziva kuti nguva yaipa yatinorarama mairi. Tinoona vadiki ava hatizivi kuti mangwana anei, asi kunyangwe zvikazovei tinovaisa muruoko rwenyu. Tinoisa maoko edu pamukomana muduku uyu nokupira upenyu hwake pamuri kuti akushumirei muumambo hwaMwari muzita raJesu tinonamata. Amen. Mari akuropafadzei hama mukomana akanaka uye akuropafadzei we mudiki Mark. Zvakanaka chaizvo, ndatenda hazvanzi. Vangani vaiva pano nesvondo vakanamatirwa musi wesvondo yapfuura vari kunzwa zvibereko zvokuti makapodzwa, simudzai maoko enyu imi makanamatirwa. Zvangu, tarisai muone, vangangoita vose zvavo. Changamira neniwo ndinoda kugara ndichinzwa maona. Onai, pane chinhu chiri kuitika chandichakuudzai pamberi apo. Saka zvino onai, chinobwinya uye chinoshamisa. Uye kana tichataura pamusoro pazvo muno mumwe musangano munoziva imwe nguva, chiri kutotanga kuitika uye tinotenda nokuda kwacho. Uye ndanga ndiri zvasi uko kuKentucky sezvandinoita gore roga roga ndinoendako, ndakanga ndiine dzimwe shamwari dzangu ikoko. Hakuzi kungondovhima tsindi bedzi, uye munozviziva maona. Saka tine nguva inoshamisa uye tinotenda Ishe. Ndinofanira kuti ndichienda zvino. Ndinofanira kuenda kumba shure kwomusangano uno. Uye zvakare uye tino zvino ndichadzoka zvakare shure kwakanguva ndiri kuenda kuNew York kuno musangano. Uye kana tikawana mukana wokumbomira shomati, tingafara kuva noumwe musangano pano patabernacle. Uye ndinofanira kudzoka ndichienda kuShreveport. Uye todzokera zvakare kumusha toedza kuti tive pano munguva yezororo kana Ishe vatendera ndouya nemhuri zvakare. Uye zvino ndinoda zvino musangano wangu unozova kuPhoenix munandira. Ndiwo musangano wapagore weChristian Businessman. Isati zvaitika ndichaedza kurenda Zimbaria ravanhu vezita raJesu. Hama Garcia uye hama yechiSpanish vari ikoko vane nzvimbo yakanaka huru ikoko. Vachangoivaka inogara zvuru zvakati zvavanhu ichiri itsva uye ungano yavo iduku zvikuru. Vakandiudza kuti ndinokwanisa kuirenda nguva ipi zvayo yandinenge ndichida. Pano kuti ndifambe kwose kwose ndichitenderera mupata kubva pachechi ndichienda pane imwe, ndinofunga ndichangounganidza vanhu vose muungano huru yomubatanidzwa munoona toitira ikoko. Uye tinokwanisa kurenda temberi tichaona kuti zvingaite here. Zvino tozova nomusangano weChristian Businessman. Ndinokusvikira mhiri kwamakungwa kwagadzirira tichaedza kuronga misangano kumaodzanyemba mwedzi wandira kukadzi nakubvumbi matunhu okumaodzanyemba. Uye zvino toenda nokuti tikatanga iko zvino kuenda kuAfrica maona. Munguva ino yekisimisi kwavari zvakafanana na 4 chikunguru. Muri kuona kunenge kuchinaya uye kwakaipa uye hakukwanisi kupindamo. Panguva iyoyo zvino nguva yakanaka kuenda iri pamberi. Uye zvino tinozoda kutanga kana tichikwanisa kuNorway todzika tichitenderera nyika tichigadzirira kuenda muAfrica tozopedzisira tavamo kana Ishe vatendera. Asi tinamatirei zvino uye tinokudai munozviziva izvozvo. Kutarisira zvikurusa zvakanyanya kuwanda kupfuura zvose zvatingakwanisa kuita kana kufunga kuti Ishe vangaita. Uye tinotenda kuti manherano pachava nokupodzwa kukuru kwavarwere. Tinotenda kuti pachava ndichangotaura zvishomanana nokuti manhera anhasi tine chirayiro. Uye zvino ndichangotora maminitsi makumi maviri kana makumi matatu tova nomutsetso kunamatira vanorwara. Uye shure kwaizvozvo tinozova nechirayiro. Uye munogamuchirwa nomufaro kana muchida kuva nesu tingafara. Hatina chirayiro chinonzi vamwe havabvumirwi. Ndechomutendi wose, mutendi wose. Uye ndisanda verenga kwaro ngakota mise musoro yedi here kwakanguwa jakumbira shamwari yangu yakanaka hama Lee Veil kuti vatungamirire nomunamato kuti mwararo pafadzi shoko rake hama Veil mungati itirawo here
Help us to receive the word this morning, spoken by the servant of God that you have sent, knowing, Lord, that he can say to us, as Paul said, what came the word of God out of your came the word of God to you. We believe this morning, Lord, not exalting any man above his position, but surely we can recognize that the word of God is coming unto us this morning. And I, for one, Lord, and believe all of us want to hear and receive it. In such a way, Lord, that it just won't be a knowledge added to us, but it'll be light. The power to magnify Jesus Christ, who is our life. May he be our eternal joy. Everything that in his person, the Holy Spirit, be in us and then through us unto a lost and dying world. Grant us this morning, we pray, Jesus. Thy servant, O God, in us. We shall therefore glorify as we have not done so before.
Yes,
in the name of Jesus Christ we pray. Amen.
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 Now, solemnly, reverently,
zvino tichitya nokuyeresa tinoswedera pashoko.
Now, I wish to read this morning from Exodus.
Zvino ndinoda kuverenga mangwanani ano kubva mubhuku raExodus, chitsauko 12. Tichitangira pandima 12, ndima 12, pamwe ne 13.
And listen close now. And then,
unyatsoteererai zvikuru zvino. Tisati tadya chirayiro manherano. Verengai chitsauko 12 cha Exodus, chitsauko chose. Nokuti ndima 11 inotaura pamusoro pokugadzirira kwavo rwendo uye nechirayiro vasati vapinda parwendo. Tinoda kuswedzera pazviri nokuyeresa iko zvino. Zvino ndima 12 yechitsauko 12. Nokuti nousiku uhwo ndichafamba napakati penyika yeIjipita ndichirova matangwe ose avanhu panyika yeIjipita navana vose vemhongora dzezvipfuwo. Ndichatonga vamwari vose veIjipita, ndini Jehovha.
And the blood shall be to you for a
asi ropa richava chiratidzo kwamuri padzimba dzamugere. Kana ndichiona ropa ndichakupfuurai. Kuti dambudziko rirege kukuwirai rikuparadzei kana ndichirova nyika yeIjipita. Ishe ngavaropafadze shoko ravo dzvene. Zvino ndinoda kutora nyaya kubva apa kazwi kaduku kana mavara mashanu.
Token.
Chiratidzo. Chiratidzo. Ndinoda kutaura kana kudzidzisa dzidzo cheSunday School pamusoro pezwi rinoti chiratidzo. Bhaibheri rati apa asi ropa richava chiratidzo kwamuri. Uye tinoda kushandisa izvi rokuti chiratidzo. Zvino hatizivi kana ndatarisa wachi, zvino kana nguva yakwana zvakanaka zvisinei, ndina magwara akawanda zvikuru andanyora apa. Zvino ndisi, uye ndichiziva kuti ndinenge ndisinemi kwakanguva. Uye tinoziva sei kana isiri nguva iyo vamwe vedu vachaonana kwokupedzisira. Nokudaro ngatiedzei kuswedzera kwariri nokuyeresa. Ndinoziva kuti zvakaoma, Ishe vatipa mangwanani akanaka zvino okuungana akanaka kwazvo. Uye ngatiedzei kuteereresa iko zvino kuchinhu chose chatinotaura nezvacho, kuti kana chiripo chinhu imomo chokuti Ishe vanoda kuti uzive chigopuwa kwauri. Uye hatimiri pano kuti tionekwe. Hatiuyi pano kuti vamwe vagoona mbatya dzatakapfeka. Kana isu tinouya pano nokuda kwechinhu chimwe chete sokunamata kwaita hama yedu mumunamato. Tiri pano kuti tinzwe shoko richiuya kwatiri. Tinoda izvozvo nokuti ndicho chete chinhu chine chachinoreva kwatiri. Chose chichazova nebasa, chose chichazotibatsira. Uye tiri vanhu vari kufa. vanhu vose vakananga nano upenyu usingaperi. Zvino tine nguva yokuti tiite sarudzo dzedu kuti tichananga kurutivi rupi, uye nzira iri pamberi pedu tinokwanisa kutora divi ratinenge tasarudza. Ndiwo maisiro akazviita pana Adhamu naEvha, zvakare ndizvo zvaakaitawo kwatiri. Tinofanira kurangarira kuti hazvina mhosva kuti taitei kana kuti tabudirira sei muupenyu. Kana tisina Kristo, tarasikirwa nazvose. Zvino kana iye kumashure uko, kana iye ari zvose zvatinofanira kutarisira, tinozova vanhu mapenzi akanyanya tikarega kuzvigamuchira kuva uye kuzvichengeta. Kwete kungozvigamuchira bedzi, asi unosvika pane chimwe chikuru chinopfuura izvozvo. Kana uchinge wazvitora, rega kuzvitora wondozviturika musherefu. Zvinofanira kushandiswa. Zvakafanana nokuenda kwachiremba kundotora mushonga uye wosvikoturika pasherefu. Kana wandopiwa mushonga, inwa mushonga. Kana paine chirwere chiri kukunetsa uye mushonga uyu uchifanira kukubatsira, tora zvaanokupa. Uye matauriro aanoita ipane nzira iyoyo. Nokuti dzimwe nguva maminetsi mashomanana anogona kuita mutsauko namatorero aunenge waita. Uye tinoziva sei, tinopa nyaya iyi nhasi. Kanguvana kesarudzo yako kanogona kutara kwauchange uri nokusingaperi. Zvigamuchire sokupa kwaanozviita. Ropa richava chiratidzo kwamuri. Zvino chokutanga, chiratidzo chii? Izwi rinoshandiswa kazhinji pakati pedu vanhu vanotaura chirungu, kunyanya muno muAmerica. Chiratidzo chii? Zvachinoreva, dictionary rinoti chiratidzo itikiti, chiratidzo chokuti mari yaripwa, maona? Kuti mari kana mutengo unodikanwa wabhadharwa. Semari yechitima kana mari inobhadharwa mubhazi. Unopinda wobhadhara mari yako, vokupa tikiti sechiratidzo. Zvino tikiti iroro harikwanisi kushandiswa kune imwe nzvimbo kunze kwomuchitima ichocho. Uye chiratidzo kukambani yechitima chokuti wabhadhara mari yako. Chiratidzo, uye haukwanisi kuchishandisa zvimwe zvinhu. Hachishandi kune imwe kambani, chinongoshanda mukambani iyoyo chete, uye chiratidzo. Apa patiri kutaura nezvapo, patiri kutangira apa, ndiMwari ari kuti kuna Israel, ropa regwayana chiratidzo kwamuri. Gwayana raiurayiwa navaIsrael ndiro raiva chiratidzo chaidikanwa naJehovha. Raifanira kunge riri ropa. Mwari akaita chiratidzo ndokuchipa kuvaIsrael. Uye hapana chimwe chiratidzo chinoshanda, maona, hachigamuchirwi. Kunyika hungori upenzi, asi kuna Mwari ndiyo nzira chete. Chinhu bedzi chaanoda chiratidzo ichocho chinofanira kunge chiripo. Uye haukwanisi kuva nechiratidzo kusvikira mari yabhadharwa. Zvino unenge uri muridzi wechiratidzo chinokupa mvumo yokupfuura zvakasununguka. Ndikaona ropa richapfuurai. Inguva yakadini yokuti imvuma yakadini kuti uzive kuti mauri une chokupfuurisa. Kana ndikaona ropa ndichapfuurai. Icho bedzi chinhu chaanogamuchira. Hapana chimwe chinhu chinokwanisa kutora nzvimbo yacho. Hapana chinotsiva, hapana denomination, hapana chimwe chinhu. Tinongoda ichocho bedzi. Mari akadi ichocho bedzi ndicho chandichaona. Hazvina mhosva kuti vakanga vakarurama zvakadini, vakanga vakanaka sei, vaiva nedzidzo yakadini, vakanga vakapfeka zvakadini. Chiratidzo chete ndicho chaidiwa. Ndikange ndaona chiratidzo ndichakupfuurai. Ropa rakanga riri chiratidzo chokuti zvaidiwa naJehovha zvakanga zvaitwa, kuti zvakanga zvaitwa. Ropa raimiririra chiratidzo. Ropa raiva chiratidzo. Murikuona? Penyuwa, Mwari akanga ati nezuva ramunodya nezuva iroro muchafa. Pakava noupenyu hwakatorwa kumiririra mutendi.
accepted a substitute for
Mari neti takagamuchira chinomirira upenyu hwomuno akasvibiswa.
When his child had defiled himself,
mwana wake zvaakanga asvibisa nechivi chokusatenda shoko.
Zvino
Mwari azere netsitsi wakaita chinotsiva uye chaiva chimwe chinhu chaifanira kufa panzvimbo yacho, hapana chimwe chaishanda. Ndicho chikenzero maapuru namapichisi nezvimwe zvakadaro zvakaini zvisina kushanda. Waifanira kunge huri hupenyu hune ropa mahuri.
Uye
upenyu hwakanga hwabuda muchibayiro, zvino ropa raiva chiratidzo chokuti murayiro waMwari waitwa. Zvino Mwari aidei? Upenyu. Uye ropa rairatidza kuti pano upenyu hwabuda. Saka ropa raiva chiratidzo chokuti upenyu hwapiwa. Pane chafa zvaidiwa naMwari kuti upenyu hwapiwa uye ropa radeurwa. Uye ropa raimirira chiratidzo chokuti upenyu hwabuda. Upenyu hwemhuka hwakanzi naMwari hutorwe hwaiva ropa raimirira chiratidzo maona. Mutende ainamata aibatanidzwa nechibayiro chake nechiratidzo. Handidi kugara nguva refu pamanzwi aya nokuti unokwanisa kuva nemharidzo yakazara pane rimwe chete rawo. Asi ndinoda kumira pano zvishoma kuti ndiratidze izvi. Mutendi aifanira kuzviratidza pamwe chete nechibayiro chake. Chinongova chibayiro uye chaingoitirwa kunze uko akanga achipa, asi aifanira kuzviratidza pamwe chete nechibayiro. Zvazviri aifanira kuisa maoko ake pachiri kutanga kuti azviratidze nechibayiro chake. Uye ropa raiiswa pokuti amire pasi peropa. Ropa rinofanira kuva pamusoro pake. Uye ichi chaiva chiratidzo chokuti azviratidza kuva nemhosva, uye aratidza kuti chinomiririra chisina mhosva chatora nzvimbo yake. Mufananidzo wakanaka zvakadini uyu. Oh, wakadzikinurwa mukuona. Kutonga kwakarurama kwakanga kwazadziswa. Kutonga kuchene kwakarurama kwaMwari kwakanga kwaitwa. Uye Mwari akati, zvino ndinoda upenyu hwako. Zvino kana upenyu hwakatadza, zvino chinotsiva chisina mhosva chakatora nzvimbo yahwo. Uye raiva ropa remhuka, kwete apuros kana pichisi. Izvi zvinofanira kujekesa pachena mbeu yechikara kumunhu wose kuti raiva ropa. Uye ropa iri raisagona kubva mumuchero, rakabva mune chisina mhosva chaitsiva. Uye upenyu hwakanga hwabuda panzvimbo yake. Uye ropa raiva mufananidzo wokuti mhuka yafa uye kuti ropa rakanga rabuda. Uye munamati achiisa ropa pamusoro pake airatidza kuti wazvisunganidza mukudzikinurwa. Nokuti wazvisunganidza nepachibayiro. Achizviwadzanisa nechibayiro uye ropa raimirira chiratidzo. Zvakanaka sei? Mufananidzo wakadini? Mufananidzo wakakwana waKristu chaizvo zvazviri. Mutendi nhasi amire pasi peropa rakadeurwa achibatanidzwa nechibayiro. Zvakakwana, zvakanakisisa. Uye kuti Kristu asiri mhuka. Muri kuona mhuka yakafa, asi mhuka yakapfava kupfuura dzose ndinofunga ringavagwa gwayana. Mwari paaida kuratidza Jesu Kristu akamuratidza segwayana. Uye paaida kuzviratidza akazviratidza seshiri, senjiva. Uye njiva ndiyo shiri yakachena isina mhosva kupfuura dzose. Uye gwayana ndiro rakachena risina mhosva kupfuura mhuka dzose. Zvino munoona apo paJesu paakabhabhadzwa naJohani, Bhaibheri rinoti, uye akaona mweya waMwari senjiva uchibhururukira paari.
Zvino dai aiva
mhumhi kana imwe mhuka,
the nature of
hunu wenji wa hawai kwanisa batana no hunu wemumi
neither could the
Nyango hunu wenji wa haukwanisi kubatana neimwe mhuka kunze kwegwayana. Uye hunu huviri uhu wakabatana pamwe chete zvino waikwanisa kuwirirana. Zvino munoona here kufanotemerwa? Raiva gwayana paakauya ipapo. Munoona? Muri kuona? Raiva gwayana parakaunzwa raiva gwayana. Rakaberekwa riri gwayana. Rakakura riri gwayana. Muri kuona? Uye nokudaro ndiwo mweya bedzi wechokwadi unokwanisa kugamuchira shoko, unokwanisa kugamuchira Kristu. Vamwe vose vanoedza, vakaedza kuuwana uye voisa mweya wamwari pamumi. Muri kuona ukasha, godo nokunyima haugare ipapo, mweya mutsvene unobhururuka woenda haumbogari kana. Kudai njiva iya yakauya ipapo, uye panzvimbo yokunge riri gwai pakange paine imwe mhuka. Yaichimbidzika kubhururuka ichidzokera kwakare maona. Asi payakaona hunhu hwokuti yaikwanisa kubatana nahwo yakabva chakabva changova chinhu chimwe. Ipapo njiva yakatungamirira gwayana uye cherechedzai yakatungamirira gwayana kundourawa. Zvino gwayana rakateerera njiva. Muri kuona? Hazvina mhosva kuti yaitungamirira kupi iro rakanga richibvuma kuenda. Handizivi nhasi Mwari paanenge achitungamirira kuupenyu hwokuzvipira zvakazara nokumushumira. Hameno kuti dzimwe nguva mweya yedu hairwisi here kana kuratidza zvakadaro. Hameno kana tiri makwai. Muri kuona? Maona? Gwayana rinoteerera. Gwayana rinozvipira haritore, harirambi nezvaro. Unokwanisa kuriradzika pasi worigera makushe, ndicho chete chinhu charinacho. Hapana zvarinotaura pamusoro pazvo, rinopira zvose zvarinazvo. Ndiro gwayana. Rinopa zvose rinogovera zvose, rinozvipira nazvose zvariri. Uye ndizvo zvakaita muKristu wechokwadi. Kana vari vanozvipira havana hanya nezvinhu zvomunyika asi vanopa zvose zvavanazvo kuna Mwari. Maona? Zvino iri raiva gwayana rakakwana iye Kristu. Zvino nokuda kwokuurawa kwegwayana chairo muEgipita, ropa rakaiswa, zvino parakaiswa rakamirira chiratidzo. Zvino ropa regwayana iri rinozomirirei? Maona? Chiratidzo chokuti tafa kune zvatiri, tasunganidzwa nechipiriso chedu. Maona? Zvino gwayana neropa nomunhu vanosunganidzwa pamwe chete chipiriso nomutendi. Maona? Uri kusunganidzwa muupenyu hwako nechipiriso chako, ndizvo zvinokuita zvauri. Zvino ropa raiva chiratidzo kana mucherechedzo. Ropa rairatidza kuti munamati auraya gwayana uye agamuchira gwayana. Akazviisira chiratidzo kuti akanga asinganyari. Haaiva nehanya kuti ndiani azviona, aida kuti munhu wose azvione. Raiiswa nenzira yekuti munhu wose aipfuura aiona chiratidzo ichi. Munoona? Vanhu vazhinji vanoda kuva maKristu asi vanoda kuzviita pachivande kuti pasavano munhu anoziva kuti maKristu. Kana vashamwari avanowadzana navo, vamwe vavo vangafunga kuti zvino nei onaka ndinoda kuva muKristu asi handidi kuti nhingi nanhingi azvizive. Muri kuona? Zvino muri kuona kuti zvakadaro izvo handicho Kristu. Kristu chinofanira kuonesa chiratidzo chacho. Maona? Pachena, muupenyu hwaunorama pamberi pavanhu, kuhofisi, munzira, kana matambudziko, papi zvapo, mucheche, kwose kwose. Ropa chiratidzo, uye chiratidzo chinofanira kuiswa. Maona? Kana zvikasadaro kunyange sungano haine simba. Ropa raiva chiratidzo kana mucherechedzo richiratidza kuti munhu uyu adzikinurwa. Zvino zvakanaka, onai vakanga vadzikinurwa pasati pava nechaitika. Nokutenda vakaisa ropa. Maona? Zvisati zvaitika, ropa rakaiswa nokutenda, vachivimba kuti zvichazoitwa. Maona? Hasha dzamwari dzisati dzapfuura munyika, ropa raifanira kutanga raiswa. Ukazoisa hasha dzapinda, wainge watononoka. You know, tinechidzidzo apa chatinokwanisa kunyatso tingati kuunza apa kupfungwa dzenyu kwakanguva. Tarisai zvisati zvaitika nokuti pachauya nguva yokuti hauzokwanisi kuisa ropa. Wana raiuraya munguva dzamanheru shure kwokunge rachengetwa kwamazuva 14. Nogwayana raizourawa uye ropa raiiswa munguva dzamanheru. Hazvibata? Chiratidzo hachina kumbodikanwa kusvikira yava nguva yamanheru. Zvino ino inguva yamanheru yechizvarwa chachiri kurarama machiri. Ino inguva yamanheru yechechi. Ino inguva yamanheru kwandiri. Ino inguva yamanheru yemharidzo yangu. Ndava kubva, ndava kuenda, ndiri kubva. Munguva yamanheru yeevhangeri. Uye takapfuura nomukururamiswa nezvimwe zvakadaro, asi ino inguva yokuti chiratidzo chiiswe. Ndakuudzai svondo yapfuura kuti ndine chinhu chandaida kukuudzai nezvacho. Ndizvo zviizvi. Nguva yokuti haufaniri kuita zvokutamba nazvo. Zvinofanira kuitwa. Kana zviri zvichazoitwa, zvinofanira kuitwa iko zvino. Nokuti tiri kuona kuti hasha dzagadzirira kupinda munyika. Zvakare chose chisiri pasi pechiratidzo chichaparadzwa. Ropa ndiro rakurakidza. Teredzedzai, nokuti upenyu hwemhuka hawaikwanisa kudzoka pamunhu. Ropa parakadeurwa, upenyu hwakabuda hongu, nokuti zvakanga zvakabatana. Uye upenyu hweropa hwaibuda upenyu husina kufanana neropa. Zvino ropa ndiro rinoumba upenyu, asi upenyu chimwe chinhu chakasiyana neropa. Asi upenyu huri muropa. Uye upenyu hwemhuka haukwanisi kudzoka pamunamati. Aideura ropa regwayana, aifanira kuisa ropa. Nokuti upenyu hwakanga hwabuda husingakwanisi kudzoka. Nokuti hawaikwanisa kudzoka pamunhu, nokuti upenyu hwemhuka hauna mweya kufanana nomunhu. Mhuka haizivi kuti haina kupfeka, uye iyo inongova haizivi chii. Haizivi kana chimwe chete nokudaro chinhu chipenyu, asi kwete mweya unorarama. Nokudaro upenyu hwemhuka iyi hawaikwanisa kudzoka paupenyu hwemunhu, nokuti yakanga isina mweya wakafanana nomunhu muupenyu hwayo. Zvino pano upenyu, ropa upenyu, nomweya womukati muupenyu. Mweya ndiwo hunhu hwoupenyu. Zvino yakanga isina hunhu, yakanga iri mhuka. Nokudaro ropa raiva chiratidzo chokuti upenyu hwapiwa. Asi panguva ino inokosha, pasi pesungano ino, pano mutsauko pakati peropa noupenyu. Chiratidzo chomutendi nhasi mweya mutsvene, kwete ropa rinoonekwa, asi mweya mutsvene wamwari. Icho chiratidzo chinodikanwa namwari mukereke nhasi. Mwari anofanira kuona chiratidzo ichi. Anofanira kuchiona pane mumwe nomumwe wedu tose. Nokudaro sezvo mumvuri yamanheru ichionekwa, nehasha dzagadzirira kudururwa kubva kumusoro. Handudzi dzisingatendi, vahedheni vasingatendi, pavanhu vanoita kunge vane chavanacho ivo vasina pamusoro pezvinhu izvi. Uye ndakaedza kuzvibhedhenura nokugara zvakarurama pakati penyu kuona kuti zvakamira papi ndisati ndataura zvinhu izvi. Zvino tiri kurarama mumimvuri, uye hasha dzatogadzirira kudururwa. Uye Mwari ari kuda chiratidzo, kuri iwe pachako wagashira chiratidzo chake. Mweya mutsvene ndiyo nzira bedzi nechiratidzo bedzi chichapfuurwa naMwari. Nokuti upenyu chaihwo hwaJesu Kristu hwadzoka zvakare mumutendi. Upenyu hwemhuka hwaikwanisa kudzoka. Nokudaro ropa raifanira kuiswa pagoni napabango napachigwatidziro, kuti munhu wose aipfuura napo, woruzhinji wose, munhu wose aipinda mumba aiziva kuti pane chiratidzo pamusuo, ropa vairewa kuti pano upenyu hwafa pamusuo uyu. Amen. Yo nzira zvinofanira kuva kumutendo wose nhasi akazadzwa nomweya mutsvene. Ndatiito chokuti ropa regwayana rakadeurwa upenyu ihwohwo hwaiva mugwayana hwadzoka zvakare uye hunosimbiswa kuvanhu vose pachena, kuti munhu wose anopfuura napo achitaura newe, wose waunowadzana naye anoona kuti ropa rakaiswa, uye chiratidzo choupenyu hwanga huri muropa chiri pauri. Wapukunyuka kubva pahasha. Izvozvo bedzi, kwete kuva nhongo, kwete changamire. Penyu hwemhuka hwaikwanisa kudzoka pamutendi nokuti yaiva mhuka. Zvaipupurira chete hana yakachena zvichiratidza kuti kuchauya chibayiro chakakwana. Uye zvino kungava sei nechibayiro chakakwana kupfuura Mwari pachake achiva yananiso pachake. Apo Mwari paakaitwa nyama muropa rake amene raakasika. Iyo nzira bedzi yokuti upenyu hwaMwari hudzoke zvakare, nokuti isu tose takaberekwa nokusangana kwamurume nomudzimai. Uye nokudaro upenyu huri matiri ndohwenyika, uye upenyu uhwu haukwanisi kumira. Ndicho chinhu chakatotongwa chikatukwa kare. Haukwanisi kuhunama-nama. Hapana nzira yokuti uhuname-name. Hapana nzira yokuti uhugadzirise. Hakuna nzira yekuhunatsa. Hunofanira kufa. Ndicho chete chinhu chete chinodikanwa. Hunofanira kufa. Uye chinomirira upenyu hwaJesu Kristu hunofanira kuuya mauri hunova mweya mutsvene, chiratidzo chaMwari chokuti wagamuchira ropa romwanakomana wake Jesu Kristu. Nokudaro mazuva aWesley kana mazuva aLuther zvainzi kutenda. Mazuva aWesley kushanda kweropa, asi rino ndiro zuva rokupedzisira apo chiratidzo chinodikanwa. Uye zvinobatanidza pamwe chete zvose mukubvutwa. Muri kuzviona here? Mvura, ropa nomweya zvinoonekwa kana mai vachipona mwana. Chinhu chokutanga chinobuda pakupona mvura, chechipiri ropa, kuzouya upenyu. Baba muviri washe wedu Jesu Kristu pakabuda mvura, ropa noupenyu. Uye chechi yose mwenga pamwe chete yakaumbwa nokururamiswa, kucheneswa noropafadziro hwomweya mutsvene unova chiratidzo. Sezvinotaura vaHebheru chitsauko 11 inoti vakafamba vakafuka matehwe amakwai nenguo dzembudzi vasina chinhu nezvinhu zvose zvavakaita, asi pasinesu havana kukwaniswa. Uye chechi muzuva rino yakagamuchira chiratidzo chorubhabhatidzo rwomweya mutsvene, kuti ropa rakadeurwa uye mweya mutsvene uri pakereke. Asi nesu zvino havakwanisi kumuka kwakafa, asi vari kutovimba nesu, nokuti Mwari akavimbisa kuti achava nayo. Zvino pano mumwe achavapo, handizivi kuti ndiani achavapo, asi pane achazvigamuchira chete. Chinhu chimwe chete bedzi chandakasungirwa kuita kuzviparidza. Basa raMwari kuti atsvake mbeu yaakafa notemerwa. Vachange varipo zvavo, nokuti vachange varipo mumwe nomumwe wavo, mumwe nomumwe chizvarwa chemvura, chizvarwa cheropa. Iko zvino chava chizvarwa chechiratidzo chomweya mutsvene. Rangarira Israeri yakapfuura mune zvakawanda, asi yakanga iri nguva yamanheru paidikanwa chiratidzo. Kwete mangwanani, kwete mazuva 14 okugadzira gwayana. Israeri yaiziva kuti pane chaizotevera. Zvimwe chete ona Luther aizviziva, zvimwe chete naWesley aizviziva, naFinney Knox Calvin aizviziva. Ndizvo izvi. Aiziva kuti pachasvika nguva yokuti shongwe yomoto yaizodzoka zvakare kukereke. Aiziva kuti ichasvika nguva yokuti zvinhu zviitike. Asi havana kurarama kuti vazvione, asi vaizvitarisira. Israeri yaiziva kuti pane chiri kuuya, asi yaiva nguva yemanheru. Ropa regwayana chiratidzo pachakazoiswa pagoni, asi gwayana rakanga ratovapo kare. Rakanga riri gwayana nguva dzose. Rakanga riri gwayana munguva yaLuther, raiva gwayana munguva yaWesley. Asi iko zvino yava nguva yechiratidzo, kuti imba yese inofanira kufukidzwa nechiratidzo. Imba yose yaMwari inofanira kufukidzwa nechiratidzo. Vose vari mukati mayo vanofanira kufukidzwa nechiratidzo. Uye imba yaMwari muviri waJesu Kristu. Uye nomweya mumwe tinobhabhatidzwa tose muchiratidzo ichi, tova chikamu chacho. Nokuti Mwari akati, kana ndichiona ichi chiratidzo chaiswa, ndichakupfuurai. Inguva yakadini yatiri kurarama! Ropa rinoratidza, rairatidza mutendi, nokuti upenyu hwakanga hwabuda. Havaikwanisa kudzoka, nokudaro aifanira kuva ne nechaionekwa haifanira kuita sependi ropa raionekwa hairatidza kuti upenyu hwabudamo mweya amene ndiwo chiratidzo mweya mutsvene pachawo ndiwo chiratidzo kwete ropa ropa rakaerera pakalvari zvichokwadi asi ropa iri pari zvino rakaoma rikadzokera kuguruva kwarakabva richibva muchikafu chaaidya asi muri kuona mukati mechizenga cheropa makanga muine upenyu hwakaita kuti chizenga cheropa chirarame kana chaiva ropa pacharo rakanga risina upenyu mariri hwokuzviraramira nokudaro haraikwanisa kufamba asi upenyu pahwakapinda muropa hwakaumba chizenga hwakaumba ihwo pachahwo chizenga tevere chizenga pamusoro pechizenga zvino zvikaumba munhu uye munhu iyeye akanga ari mwari manuel munyama asi upenyu hwohwo pahwakadzokera ropa rakabatana nahwo asi chiratidzo mweya mutsvene pamusoro pekereke kuti vaone kristu zvinofanira kudaro nokuti mudzimai nomurume wake vanova nyama imwe vanova nyama imwe zvimwe chetewo mweye kana kristu vanova mumwe shumiro yomwenga neshumiro yakristu inofanana rangarirai magwaro andakanyora pakutanga hotiofiro ndakakunyorerai pamusoro pezvakatanga kuitwa najesu uye zvaanoramba achiita rukuru rwake haruna kumumisa kwete changamiri akadzoka zvekare ari munhu wechitatu asi munhu mumwe chete iyeye akadzoka zvakare ava mweya mutsvene uye kuti aenderere namabasa ake achingoenderera mberi ndizvo zvinotaura bhuku ramabasa jesu kristu haashanduki zuro nhanasi nokusingaperi ndicho chiratidzo ndicho chiratidzo chinoonekwa petro najohani pavakapfuura napasuo rainzi rakanaka paiva nomurume wakanga akaremara ari mheta makumbo kubva pakuberekwa kwake neiye akati sirivheri nendarama handina asi chandinacho ndinokupa muzita rajesu kristu wenazareta simuka ufambe aona uye vakataura navo vakaziva kuti vakanga vasina kuchenjera uye vari vanhu vasina kufunda asi vakaona kuti vakanga vambova najesu muri kuona chiratidzo chakanga chiripo chichionekwa muri kuona icho chandinacho achiona hama murombo iri kutambura ivetepo akaremara asina chimiro nezvose zvose uye upenyu humwe chete hwakanga huri muna kristu hwaiva mavari icho chandinacho muzita rangu vachadzinga madhimoni kwete ndicha mucha kana ukati kugomo iri kwete kana ndikati kana ukati kugomo iri uya kuti chiratidzo chionekwe yasvika tinozviona tinozviona tinoziva kuti tava pedyo namagumo iko zvino unza maridzo dzakasiyana siyana kuratidza zviratidzo nezvishamiso uye zvino tinodzoka kune zvinofanira kuitwa nekereke chiratidzo chinofanira kuonekwa kana ndikaona ropa ndichakupfuurai hapana chimwe zvakare chinoshanda zvinofanira kuva ropa zvino mweya mutsvene ndicho chiratidzo chedu kubva kuna mwari mumwe mudzidzi webaibha mukuru mudzidzi hama yechibhaptist munhu wakanaka ane unhu hwakanaka akauya kwandiri imwe nguva akati hama branham akati muri kutaura nezvemweya mutsvene uyu akati ko icho hachisi chinhu chitsva akati taizvidzidzisa kubvira muzvizvarwa zvose zvapfuura zvino ini ndakati zvichinei iye akati isu akagamuchira mweya mutsvene ndikati makaugamuchira riini iye akati pandakatendeuka ndaiziva kuti ndiwo madzidzisiro aiita mabhaptist kuti iwe paunotenda unogamuchira mweya mutsvene ndakati zvino pauro akati mumabasa 19 kuboka ramabhaptist iro rairatidzwa nebhaibheri kuti jesu akanga ari kristu nomumwe muparidzi wechibhaptist akanga atendeuswa najohani mubhabhaptist paakapfuura nokumusoro kwemhenderekedzo yeefeso akaona vamwe vadzidzi akati kwavari mati magamuchira mweya mutsvene here kubvira pamakatenda iwo akati hatizivi kuti kuno mweya mutsvene naakabvunza kuti vakabhabhatidzwa sei vakanga vasina kubhabhatidzwa muzita rajesu kristu gwayana rakapiriswa vakanga vasina kubatanidzwa naye zvachose vaingotenda zvomushonga wakangoturikwa apo zvino vakanga vasina kutora pauro vakarayira kuti vabhabhatidzwe zvakare muzita rajesu kristu pavakazoita izvi chiratidzo chakazouya pavari vakazoratidzwa namabasa nezviratidzo zvomweya mutsvene kutaura nendimi mavari nokuprofita nokurumbidza mwari vakasunganidzwa nechibayiro chavo zvino mweya mutsvene ndiwo chiratidzo chedu ndiwo unotiratidza samakristu
Not our membership in churches.
Kwete kuwa nengo machechi. Kwete kudziswa kwedu Bible. Kwete kuti unoziva zvakadini Bible. Asi kuti munyori unomuziva zvakadini. No. Kuti munyori ari kurarama zvakadini mauri. Ndiwe unenge wafa. Haucharami. Wava kuzviona sowafa. Wechiratidzo ndicho chava kurarama mauri. Hausiri upenyu hwako asi ndiye. Haura kuti upenyu hwandava kurarama iko zvino. Akanga ava kurarama upenyu hwakasiyana nohwaimbova naho. Handisiri ini asi Kristo anorarama mandiri. Hecho chiratidzo chinodikona naMwari. Sunganidzwa nechibayiro chedu upenyu hwomuponesi wedu huri matiri mweya mutsvene. Chiratidzo chakakwana. Hakungavi nechimwe chiratidzo. Zvangu. Dai mangokwanisa kubata pfungwa yacho. Dai ndanga ndine simba mangwanana ano namazwi okuratidza uye nokuisa mumwoyo yenyu zviri mukwere nzeve dzenyu asi mumwoyo yenyu uye mukaona kusakundika kwazvo zvinotora zvinokuita kuti uzorore chaizvo. Yadiri wapara mhosva uye uri kufanira kutongwa nedare rapamusoro pavose edzimhosva. Uye uchiziva kuti ukawanikwa uine mhosva unotongerwa rufu. Uri kuenda kuchema geti kana imba inomweya unouraya kana kuuraya kupi zvako kwavaizokuita. Hamwe kusungirirwa tambo kana zvimwewo murango upi zvawo. Uye uchiziva kuti une mhosva. Uchiziva kuti une mhosva. Uye unofanira kufa. Kana ukatadza kuwana gweta rinokumiririra, rinokwanisa kukubvisa munyatwa iyi. Napa unoda gweta rinokwanisa chaizvo izvo. Zvino uchinge wawana gweta rinokwanisa rakachenjera, unonzwa kuti nyaya yako yati unozorora zvishomanana nokuti wava negweta. Asi kunyange zvakadaro, panenge pachino mubvunzo wekuti gweta iri rinogona here kushandura pfungwa yemutongi kana kushandura pfungwa yedare. Kana gweta iri nokutaura kwakachenjera kuno ungwari nokuziva zvemutemo rikashandura mamirire enyaya uye romirira mhosva yako roratidza kuti unofanira kurarama. Asi mukodzero yake huru iyi nokutaura kukuru kwaangaita nezvaangaonesa mutongi kana dare tingati dzimwe nguva ungangodzikama kwamaminitsi mashoma. Asi panoramba paino mubvunzo mupfungwa dzako. Anokwanisa kuzviita here? Asi munyaya iyi mutongi pachake akava gweta. Mwari akava munhu. Hapana gweta raigona kuzviita. Hatina kukwanisa kuwana kana mumwe. Mozisi nomurayiro navaprofita. Hapana aigona kuzviita. Nokudaro mutongi akazova zvose dare gweta nomutongi pachake. Akatora kutonga kwamurayiro wake akauyisa maoko ake akaripa mubhadharo wacho pachake. Tingachengeteka zvakapfuura ipapa sei? Iye akatumira upenyu hwake patiri sechapupu chokuti wachigamuchira. Ndingetedzwa kwakadini zviro kwazvo kunyange ndikafamba mumupata womumvuri worufu handizotyi chakaipa nokuti imi muneni.
When he becomes both judge, jury, and attorney.
Akava zvose mutongi dare negweta akamirira mhosva yedu. Isu takawanikwa nemhosva nomurayiro wake womene.
Iye
akauya akatora nzvimbo yomunhu aiva nemhosva aiva panzvimbo tsvene. Akatora chii chake? Akachitakura iye amene akafa akaripa mubhadharo akadeura ropa rake. Uye akapa zvakare chiratidzo chake amene upenyu hwake pachake. Takwaniswa mhosva yapedzwa hapasisina chivi kumutendi. Mwari ivai netsitsi kana anhu akatadza kuona kuti hapasisina mhosva. Iwo anonzwa mashoko angu nokutenda kuna iye wakandituma ano upenyu usingaperi uye haachasviki mukutongwa asi ayambuka kubva kurufu kuenda kuupenyu. Iyo nyaya yacho iyi mhosva yapera hapasisina nyaya. Amen. Zvino nokuchengetedzwa kuchengetedzwa nechiratidzo chaiswa kana rufu rwosvedera pamukova kunze uko haruna simba. Maona hongu chiratidzo chaiswa chiratidzo chete ndicho chinogamuchirwa iko zvino. Naona. Akaita izvozvo kuti chiratidzo chikwanise kuuya. Chiratidzo hwaiva upenyu hwaMwari. Uyapo Mwari paakasika munhu wekutanga akamuita mwanakomana. Mwana akazenga aipa zvokuti akateerera mukadzi wake panzvimbo yekuteerera Mwari. Uye mukadzi akateerera dhiabhorosi panzvimbo yekuteerera murume wake. Nopavakazviita zvakabva zvavaipisa pamwe chete zvokuti zvakabva zvaunza kushibiswa. Uye akaziva kuti zvavadaro vaizofanira kubereka vana panyika. Muchero waiva pakati pomunda hawaifanira kubatwa. Nopavakaubata vakazviunzira chivi pamusoro pavo. Naizvozvo vanhu vose vakazoberekwa vakanga vari muchivi. Vakanga pasina nzira yekubuda nayo. Asi zvino Mwari akaburuka. Ane nzira imwe chete yokumudzosa zvakare. Ndeyokumudzosa somwanakomana zvakare. Uye aikwanisa sei kuzviita? Murayiro wake pachake wakamirapo uchiti ane mhosva. Zvino baba pachavo vakazova mumwe wedu. Ndiro gwayana chairo, ndiro donzo rake raakanga anaro mupfungwa dzake. Ndicho chikonzero gwayana rakagamuchirwa mubindu reEden. Achiziva kuti gwayana nenjiva zvaizosangana neimwe nguva. Apo gwayana nenjiva zvaizova pamwe chete. Ndopakaziva kuti kubukidza neizvi zvinokwanisa kuva pamwe chete. Iye akanga akagadzirira kuita chibayiro chakadai. Zvino nokuti chiratidzo chaikwanisa kuiswa. Kuri hatisiri vatorwa, hatisiri vapfuuri, asi tava vanakomana navanasikana vaMwari. Vose Adamu naEvha, mudzimai nomurume, vakabatanidzwa pamwe chete, vanakomana navanasikana vaMwari, muna Kristu Jesu nechibayiro chake chikuru. Zvakare kuti pasava nokukanganisa. Mbeu yeupenyu huno inofanira kudyarwa muvhu yomuviri uno inova mbeu inoparara. Uye upenyu kana huri upenyu hwakatsveyama huri mbeu hunoparara nembeu. Asi akaisa upenyu usingaperi mairi akairatidza seyake pachake kuti pakumuka achaimuta zvakare haisi kuzorashika. Munoona here zvandinoreva? Izvoka hazvikwanisi kuparadzwa zvino. Upenyu huri pamusoro payo. Chiratidzo huri pamusoro pamutumbi uyu, pamusoro pomweya womunhu iyeye. Pane chiratidzo ipapo, mweya mutsvene, kuti ndezvaMwari, ndezvake. Kana ndichiona chiratidzo ndichakupfuurai. Chiratidzo chakakwana. Mweya mutsvene ndicho chiratidzo chedu. Naizvozvo ukagamuchira mweya mutsvene unoyambuka kubva kurufu kuenda kuupenyu. Ndizvo chete zviripo, nokuti upenyu huri mahuri, hauchaparadzwi. Bhaibheri rakati uyo akaberekwa naMwari haatadzi, nokuti haakwanisi kutadza, nokuti mbeu yaMwari. Amen. Mbeu yaMwari inogara maari. Zvino angatadza sei? Iye Mwari asina chivi ari maari. Kana ari muna Mwari asina chivi angatadza sei? Hazvinei kuti akaitei ropa rakamufukidza. Hachisikwa chichaiko zvino. Zvishuvo zvake nezvinangwa zvake zvava zvokudenga, nokuti washanduka kubva pakuva shawi avagorosi. Zvishuvo zvake hazvisiri zvimwe chete sezvazvaiva, uye anozviratidza. Arova ndinozvitenda izvozvo, iwe uchiri kutadza. Wakanyengereka. Hazvikwanisi kuratidza chimwe chinhu kunze kwechiratidzo. Israeri yakarayirwa kuti igare pasi peropa kusvikira varayirwa kufamba. Regai kufa pasi pacho. Vakapinda muchiratidzo ichocho vakabva vasimbiswa imomo. Usabudamo. Vakagaramo kusvikira pakati pousiku hwamanda dzikarira. Hwamanda padzakarira, nyanga dzamakondobwe dzikatanga kurira, mumwe nomumwe akabuda nezvinhu zvake achienda kunyika ichipikirwa. Izvo zvinoita murume kana mukadzi akazara nomweya mutsvene, akasimbiswa, akachengetedzwa kubva panhamo nenjodzi. Upenyu hwake hwose hunoratidza zvaari. Vose kwaanofamba ringava basa ripi raanoita, vose vanotaura navo. Anosangana navakadzi paanosangana nevaanowadzana navo paanosangana nechose chose, chiratidzo ichi chinoramba chiripo. Amen. Kana asvika parufu handingatongoti chakaipa, nokuti imi munemi chiratidzo ichi chiripo. Kana zvasvika pakumutswa anenge ariko, nokuti Mwari achamumutsa nezuva rokupedzisira. Jesu akataura kudaro. Kana ndaona ropa, chiratidzo chakupfuurai. Rangarirai, dai chiratidzo ichi chisina kuiswa kunyange sungano yaishayiwa simba. Ndizvozvo, sungano yaishayiwa simba. Pakanga pasina sungano kana chiratidzo chakanga chisipo. Chiratidzo chaimirira sungano. aragada sungano nawo mutangamire azichiratidzo chaifanira kuapo azvaizoshanda sungano yaizoshanda kunze kwakunge chiratidzo chiripo pamwe majuda akawanda aikwanisa kuti uya kuno ini handina ropa pamusuo wangu asi ndoda kukuratidza chimwe chinhu ndiri mujuda akadzingiswa ndakadzingiswa handizvo zvairehwa kana ndaona ropa kana ndaona chiratidzo ungati ndiri mubaptist presbyterian methodist kana zvose zvaungada kuva asi kana ndaona chiratidzo ungati ndiri mutendi mai vangu vaiva nhengo yechechi baba vangu vaiva nhengo yechechi ini ndiri nhengo yomo kubvira ndichimwana handizvo zvinorehwa handinyepe handibi handiiti icho handizvo zvinorehwa ndiriwe Branham Tabernacle ndinoita ichi neicho neicho ndinotenda shoko rose majuda iwaya aigona kuti ndinotenda kuna Jehovha angadai akatenda kumharidzo yenguva iyoyo kana aitenda chokwadi vaiva nemharidzo dzakawanda asi iyi yaiva mharidzo yenguva iyoyo ndikuona ndinotenda mharidzo yenguva ino onguropa rakaiswa munguva yemanheru vangadai vakati ini ndiri mujudha vanhunhasi vanoti ndiri mukristu ndinokwanisa kukuratidza kuti ndine nguva huru ndiri nhengo ndoda kuti undiudze pandakamboba chinhu kana pandakambova mudare redzimosa ndiratidze pandakaita bombwe handina kumboita zvinhu zvose izvi kana zvakada kudaro ndiratidze nzvimbo imwe chete izvozvo hazvitomborevi chinhu zvino kwete kwete hazvinei kuti ari musungano zvakadini sungano haishandi haina simba iwo ungati zvino ndiri mudzidzi webhaibheri handina mhosva kuti uri chii pasina sungano iyoyo hasha dzamwari dziri pamusoro pako maona izvozvo zvakuwana hongu zvivi zvako zvichakuwana chivi chii kuchatenda haona kutenda maridzo haona kutenda shoko haona kutenda chapupu chechiratidzo pachacho apo chakazviratidza choga pakati pedu iwe hatauza kutenda izvozvo here hazvinei kuti hauzvitendi zvakadini zvinofanira kuiswa ungati ndinozvitenda 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 kuti ichokwadi ndinozvigamuchira sechokwadi zvose izvi zvakanaka asi chiratidzo chinofanira kuiswa dai mujudha uyu amire ipapo achikodzonga ropa gwana richijudha achiti uyu ndijehovha vepakomira muprista Jehong changamire ndinotenda kuti ichokwadi asi pamba pake risina kuiswa haadi kuzvibatanidza kuvanhu neboka iroro kwete changamire mupengo uyu neropa pamusuo haadi kuzvisunganidza nezvakadaro hazvina mhosva kuti aiva muprista zvakadini kana kuti aiziva shoko zvakadini kana kuti akanga arehwa zvakadini kana mabasa akanga aita kana kuti wakapa varombo zvakadini kana kuti ainge agovera zvakadini pauro akati kana ndikapa muviri wangu kuti upiswe sechibayiro ndikapa zvinhu zvangu zvose kuvarombo kana ndino kutenda kunofambisa makomo nezvimwe zvakadaro nokutaura nendimi dzavanhu nezingirozi nezvimwe zvinhu zvose izvi akati hapana zvandiri kusvikira chiratidzo chaiswa kusvikira chiratidzo ichi ndizvo zvandiri kutaura nezvazvo manhero ano rudo maona zvino kusvikira izvi zvaiswa handisi chinhu maona handina mhosva nazvo dzimwe nguva wakadzinga madhimoni pamwe wakapodza varwere nomunamato wako wokutenda ungada wakaita zvinhu zvose izvi asi kana chiratidzo ichi chisipo uri pasi pehasha dzamwari ungadai uri mutendi ungamire papurupiti ukaparidza evhangeri zhinji vachauya kwandiri nezuva iro vachiti ishe ishe handina kuprofita muzita renyu here kuparidza muzita renyu here handina kudzinga madhimoni muzita renyu here vose mamethodist mabhaptist nomapendekosta jesu akati ibvai kwandiri imi vaiti vezvisakarurama handina kutombokuzivai asi kana ndikaona chiratidzo ndichakupfuurai ndicho chiri kudikanwa namwari munguva ino shoko renguva yemanheru kuisa chiratidzo satani akaisa mhando dzakasiyana-siyana dzokuedzesera sokukwazisana nezviratidzo nezvimwe zvakadero kanganwa izvozvo nguva yakwana zvino yekuti chiratidzo pachacho kwete kumwe kuedzesera kutenda kwakabanga kupfekedzera kana chii zvacho nguva yakwana yekuti chiratidzo pachake ari kuzviratidza pakati pedu uye achiratidza kuti haashanduki zviro nanhasi nokusvika peri uye ari kufambirana neshoko zvinofanira kuiswa ko munhu angati sei ndine chiratidzo asi achiramba shoko zvino chii ichocho haungadaro chiratidzo chinofanira kunge chiripo kana ndichinge ropa richava chiratidzo kwamuri zvino mweya mutsvene upenyu hwaiva muropa chiratidzo kwamuri chasvika pazviriko zvino maona mweya mutsvene ndiwo chiratidzo mhosva yapera hongu changamire rangarirai uye ini hazvinei kuti uri chii wakanaka sei wakasvetuka svetuka rungani wakapinda chechingani kana kuti wakaita zvakanaka zvingani hazvirevi chinhu chimwe zvacho kwauri kana chiratidzo chisina kuiswa Inoi nguva yamaneru.
That worked all right in the days of Luther.
Yeah, zvakashanda munguva yaLuther. Zvakashanda munguva yaWesley. Asi hazvishandi munguva ino. Kwete. Hongu kuchengeta gwayana kwakanga kwakanaka panguva iyoyo. Vakava nguva iya gwayana risati raiswa ropa zvakanga zvakasiyana. Hongu tangamire. Vakaenderera mberi nokuda kwehana yakachena vaizotongwa kunyangwe kana vakanga. Kana vakanga vakatenge temerwa zvaivabata. Kana vasina hazvivabati ndizvozvo ndimwari zvake. Anoramisa waanoda, anonzwira tsitsi waanoda, anopomera waanoda, ndimwari izvozvo. Anonzwira tsitsi waanonzwira tsitsi, uye anopomera waanoda kupomera. Judha aigona kuratidza nokudzingiswa kuti mutendi. Kana vanhu vakawanda vanhu vomurayiro vanogona kutora Bhaibheri iri voti ndiri mutendi uye Jesu akati nokutenda takaponeswa. Ndiri mutende asi rubhabhatidzo rwomweya mutsvene haruna maturo. Zvino chiratidzo hachina kuitwa. Kana mose kuti anotenda zvakadini hazvigamuchirwi. Sokudzingiswa kwomujudha. Anga ati ndiri mujudha. Ko ndinoenderei kunze uko kundoita seboka riya ravanhu vanopenga. Mozisi amira achikwira nokudzika muchinzira achiti mharidzo yamanheru iri pano. Zvaitika kuti zvino kwamazuva 14 muchaunganidza ungano pamwe chete mouraya gwayana. Ungano yose yaIsraeri chaiuraya. Voisa maoko avo pariri vachizvibatanidza naro uye ropa richaiswa pamatanda omusuo napamagoni. Kana ndichiona ropa ndichakupfuurai nokuti chiratidzo chokuti magamuchira rufu rwegwayana randakupai. Ropa raiva chiratidzo. Zvino mweya chiratidzo. Zvatova nomweya mutsvene mazuva mazhinji asati akwana. Uye ropa parakadeurwa chiratidzo chakatumirwa pasi nezuva rependeko semhepo inovhuvhuta nesimba. Yeva mharidzo yomuapostoro wose kuti wakagamuchira mweya mutsvene here kubvira zvavakatenda. Endai ukarai mose mubhabhatidzwe nezita rajesu kristu kuti mukanganirwe zvivi zvenyu uye mukagamuchira chipo chomweya mutsvene nokuti chiratidzo. Amen chokuti wayambuka kubva kurufu kuenda kuupenyu. Ezvokaizvo apo chechi yechijudha payakapfuura vahedheni vakabva vapinda nokutsauka kwavo saizvozvo. Yasvika pokuti itore vakasara vavahedheni nokuda kwezita rake mwenga. Muri kuona zvandinoreva? Munoona zviri kutaurwa negwaro apa here? Hai chiratidzo chisina kuiswa zungana haishanda. Munoona? Munofanira kudaro. Nokuti ukati unotenda worega kutevedza mirayiro yeshoko zvinoreva kuti hautendi. Wakadzingiswa kunyange wakajoina uye kunyange wakabhabhatidzwa waita zvose zvakadaro asi handicho chiratidzo mweya mutsvene. Mudzidzi uyu anoyemurika akaenderera mberi achitaura neni sezvandambotaura. Abrahama akatenda Mwari kukanzwa ari kururama. Ko chii chimwe chaaigona kuita kunze kwokutenda Mwari? Ndakati icho ichokwadi dhokutera. Izvozvo akatenda Mwari. Bhaibheri rakataura kudaro. Muri kutaura chokwadi pane zvose zvamataura ndizvozvo. Pose zvapo vashori gumi navaviri vakaenda kundoshora nyika yeKenani. Vose pavaienda mberi vakananga Kenani vaiswedera pavaienda. Asi pavakasvika pamuganho ipapo vakabva varamba. Ndikati imi mabhaptisi muri kuita zvakanaka mune zvose zvamakatenda asi ka makagamuchira mweya mutsvene here kubvira pamakatenda. Ndakati rangarirai Mwari akagamuchira kutenda kwaAbrahama. Aka akatenda Mwari kukanzi kwaari kururama ichokwadi. Asika Mwari akamupa chiratidzo chokudzingiswa sechiratidzo chiratidzo kwaari, kwete kuti nyama yake yakadzingiswa yaiva nechokuita nomwoyo wake, asi chaiva chiratidzo chokuti akanga Mwari akanga agamuchira kutenda kwake. Naanotipa chiratidzo chomweya mutsvene kuti atigamuchira savatendi. Nokutenda ukai mugobhabhatidzwa mumwe nomumwe wenyu muzita rajesu kristu kuti mugakanganirwe zvivi uye muchagamuchira chipo chomweya mutsvene nokuti chipikirwa ichi ndechenyu. Manzwisisa here nyaya yacho zvino? Majuda hazvina basa kuti vaikwanisa kuratidza sei kuti vakadzingiswa asi chiratidzo chaifanira kuitwa. Kana chisipo sungano haishanda zvaiita. Zvimwe chete zvino zvakafanana. Hazvinei kuti unoitei, hazvinei kuti unotsanangura Bhaibheri. Ungadai uri mudzidzi webhaibheri, zvangu. Ungati ndiri mutendi nezvakadaro asi chiratidzo chinodikanwa. Mudzidzi webhaibheri angati ndaiva munhu akanaka hama Branham. Ndinamhosva kuti munhu anoti kudini, haungapomeri munhu uyu. Handina kumbomuona achiita chinhu chakaipa upenyu hwangu. Hazvina nechokuita naMwari. Pane chimwe chete chinodikanwa ichocho bedzi. Haungaiti izvozvo, haukwanisi kuisa ropa pamapango egoni apo pasinga chiratidzo kunze kwokunge gwayana rafa uye ropa raiva chiratidzo chakakwana chokuti gwayana rafa kwete kutenda kwekabanga gwayana rakafa mweya mutsvene chiratidzo chechokwadi chokuti gwayana rako rakafa uye iwe gamuchira chiratidzo pamusoro pako nokuti upenyu hwake chaihwo huri mauri uri kuona hapana zvokunyepera hapana zvokuisira hapana kuedzesera chiripo unozviziva unozviziva nyika inozviziva chiratidzo chiripo namosva kuti munhu anga akanaka sei pamwe anga ari mudzidzi webhaibheri angadai ari imwe yenhengo yakanaka yechechi angadai ari munhu wakanaka pamwe mutungamiriri wedenomination pamwe mutungamiriri weroma handizivi kuti angavani asi hapana zvazvinoshandura asi israeri mudzidzi wose webhaibheri anoziva kuti israeri waiva mufananidzo wechechi chaizvo vachienda kunyika ichipikirwa yendiko kwairi kuenda pakasvika nguva yamanheru uye rwendo rwatanga pane chinhu chimwe chete chakayereswa chaidikanwa hazvina mhosva aiva mujudha akaita sei kana kuti akachengeta zvakanaka sei zvirimwa zvake kana kuti akagamuchira zvakanaka sei vavakidzani vake kana kuti akaita zvakanaka sei kana kuti aiva nhengo yakanaka sei kana kuti akabhadhara chegumi zvakadini zvinhu zvose izvi zvakanaka zvakanga zvakanaka aiva munhu wakanaka aigamuchirwa pavanhu vake somunhu wakanaka asi kana asina chiratidzo cheropa aiparara
Oh,
dei mwari akabatsira vari pano nevachanzwa matepu kuti zvinyatsopinda hazvina mhosva wakaparidza evhangeri pamwe wakadzinga madhimoni pamwe wakataura nendimi hamwe wakadanidzira ukatamba mumweya asi pasina chiratidzo ndingazviita here pauro akati unogona kuzviita nyangwe ndikataura nendimi dzavanhu nedzengirozi kunyangwe ndikapa upfumi hwangu kuvarombo kunyangwe ndikapa muviri wangu kuti upiswe sechibayiro nyangwe ndiine kutenda kunofambisa makomo nezvimwe zvinhu zvose izvi hapana zvandati ndava rega kuvimba naizvozvo chiratidzo hazvinei kuti wakaita zvakadini kana kuti wakanaka sei kana hasha dzamwari dzotanga kunaya zvinocherechedza chiratidzo bedzi chiratidzo chokuti muripo wabhadhari wanga wachidikanwa uye muripo wakabhadharwa upenyu hwajesu kristu uye akapa upenyu hwake zvakare mweya wake unodzoka pauri sechiratidzo chokuti wagamuchirwa ipapo wotakura chiratidzo ichi usiku nesikati kwete musi wesvondo bedzi asi nguva dzose une chiratidzo kana ndichinge ropa richava chiratidzo kwamuri ungati ndichiri kutenda ndiri mutendi zvose zvakanaka asi ukaramba chiratidzo kuuchazova mutendi papi chinokutongesa muri kuona tongesa nokupikisa chapupu kuti unotenda dzidzi webhaibheri munhu wakanaka nenge wechechi ungava chii zvacho hazvirei chinhu hongutangamiri zvichida baba vako muparidzi zvichida mai vako vaiva mutsvene zvichi izvo zvakanaka vanozozvipindurira voga zvanamba tauraita vanhu vanoedza kuita mwari savasekuru vakobvu vakweguro vasisina basa maona neboka ravazukuru vakafanana netutsotsi nendururani uye hapana chakaipa navo ere mwari haana vazukuru ndibaba unofanira kuberekwa patsva haazi mutana akwegura asina hanya imwari wokutonga bhaibheri inoti ndizvo zvaari hasha dzake dzinotyisa rega kutamba neizvi wotarisira kunaka kwamwari rimwe zuva kuti kukupinze kudenga nechivi chako kana akadaro angadai akaregerera vamwe vose uye woregerera evha unofanira kutenda shoko rake kana kuti unova unoparara uye kana watenda shoko rake chiratidzo chinova pauri rufu rwakanga rwava kuda kurova ijipt usiku ihwohwo panguva ipi zvayo nguva yaityisa mhemberero dzavo dzose mabiko avo ose namazuva avo okutsanya mwari akanga avashanyira mwari akanga aratidza zviratidzo zvake zvikuru nezvishamiso pakati pavo chii ichocho chimbofunga zvishoma mwari akanga avaratidza nyasha dzake akavapa mukana havaikwanisi kudziramba voti oh hapana zviripo apa hazvina maturo ingori zvinhu zviri mumapopoma pane paputika ivhu dzuku rikabuda ndiro raiita kuti gungwa rive dzuku ndokuuya chimvuramabwe kukagouya matatya mwari akanga agadzirira nzvimbo akagoisa shoko rake mumuromo womuprofita uye paaitaura zvaizadziswa vakazviona havaigona kuzviramba zvakadiwa namozisi ndizvo zvakawana mumozisi kubva kuna mwari nokuti aingotaura shoko ramwari bedzi akati ndichakuita kamwari Moses akanga ari mwari kwavari maona havaiziva mutsauko naizvo zvakati uchavaka mwari uye Aaron achava muprofita wako muri kuona uchaita samwari nokuti ndichakutora izwi rako uye ndichasvika newe uye ndichataura zvakare vana havangazvirambi nokuti hezvo zvazadziswa zvauchataura zvichaitika imiwe hezvo ka ndichakuratidzai zvinhu izvozvo egipita yakazviona vakazviona nguva dzamanheru dzava kusvika kana kuti panguva dzamanheru akavaratidza kunaka kwake akavaratidza kuti aikwanisa kuzvibvisa kupodza nanga dzakaedza kuita zvimwe chetezvo vaedzeseri varipo nguva dzose taiva najanisi nejambure vakamirapo asi pakuzosvika pachinhu chaicho vakanga vasingakwanisi izvozvo chaizvo vakatevera kwechinguva chiduku asi shure kwakanguva upenzu hwavo hwakaratidzwa bhaibheri haritauri here kuti zvimwe chete izvi zvichaitika mumazuva akupedzisira sezvo janise najambure vakapikisa mozisi asi upenzu hwavo hwakaratidzwa ndizvo zvazvichaita zvakare maona hezvo izvi varume vane mufungo ine tsvina vakatsauka pazvokwadi zvairi vangadaro vaine ungano nezvinhu zvikuru uye zvikuru zvapamusoro zvinoyevedza asi nguva ichasvika pakupedzisira mira wakadzikama nechiratidzo mwari ndizvo zvaanoda kuti tiite bata pashoko rake usabva pariri gara naro bhaibheri akadaro mwari akanga avaratidza tsitsi avaratidza simba nezvishamiso ngatimbomirai kutarisa pawachi tifunge mundandariro dzedu zvakare kuti akavimbisa kuti mazuva akupedzisira kuchaitikei handizivi kana isuwo tisingafaniri kuzvitarisawo zvakare maona akaita zvose izvi asi havana kushuva kuda kutendeuka kana kutenda shoko renguva iyoyo vakanga vasingadi kuzviita kunyange zvakanga zvaratidzwa pamberi pavo uye zvaziviswa zvechokwadi uye kana muchiona zvinhu zvakadaro zvichiitika chiratidzo chokutonga kuri kuuya kutonga kunotevera zvinhu zvakadaro zvakanga zvichingoita saizvozvo uye nguva ino hazvishanduki maona kutonga kunotevera nyasha kana tsitsi dzarambwa hapana chimwe chasara kusiya kwokutongwa nokudaro kunongogara kuchitevera zvino mamiriro ezvinhu chose chinoitika pamweya chiratidzo chinobva kuna mwari chenjerai cherechedzai izvozvo maona tarisai chose chinoitika pamweya chose chinoitika chiratidzo hatipo pano netsaona zvinhu izvi hazvingoitiki netsaona chiratidzo chiratidzo chokuti tinofanira kupinda mukuchengetedzwa nokurumidza nova akanga ari chiratidzo kuchizvarwa chake Eriya chiratidzo kune chake Johani aiva chiratidzo kune chake maona maona zvose mharidzo yenguva ino chiratidzo itarisei tarisai zvairi kuita muri kuona chiratidzo chose chinhu chine zvachinoreva mharidzo yakadai seino hayaigona kuvapo imwe nguva kunze kwenguva ino hayaikwanisa kuuya munguva yaluther hayaikwanisa kuuya munguva yawesley hayaikwanisa kuuya munguva yependekost hayaikwanisa maona hapana chi zvakadai hazvisati zvamboitika asi zvakavimbiswa mubhaibheri maona tava kumagumo hapana chaikwanisa kuitika hazvaikwanisa kuitika nguva ino isati yasvika uye zviri kuitikira chiratidzo hamei nokuti chiratidzo ichi chii vanhu vadiki hama yangu hatanzi enda pasi pechiratidzo icho nokurumidza maona rega kutora chimwewo chinomiririra rega kuita izvozvo maona usangofungidzira gara ipapo kusvikira waziva kuti chiratidzo chaiswa kusvikira yose pfungwa yaiva muna kristu yava mauri kusvikira zvose zvina maturo zvenyika zvaenda maona kusvikira chishuwo chomwoyo chava iye maona zvino ipapo unozoziva kuti pane chiri kuitika jesu akati zviratidzo izvi zvichatevera vanotenda kwete vatendi vokuedzesera asi vatendi muri kuona zvino hatidi kupata zinyekenyeke pazviri haufaniri kudaro shoko renguva ino chiratidzo kumachechi chiratidzo kuvanhu rega muri kuzvibata here zvinotenda vari kuteerera matepe vari kuzvibata maona nokune dzimwe nyika maona nguva yechiratidzo yava pano pane chiratidzo chinofanira kuiswa uye hachaigona kuuya neimwe nguva cherechedzai kugadzirira kwamwari nguva iyi zvino sezvatinoziva kuti bhaibheri akati zvinhu zvose izvi zvakaitika somuenzaniso muri kuona kwatiri tarisai mwari paakanga oda kutonga egipita chokutanga akagadzirira akaitei pokutanga haashandiri urongwa hwake okutanga paakaita gadziriro yake akatuma muprofita neshoko chokutanga chaakaita kuvanhu vake ndechekutumira muprofita neshoko chechipiri chaakaita kutsigira muprofita uyu akatumira shongwe yomoto kusimbisa kutsigira chetatu chaakatumira chaiva chiratidzo ndizvozvo chaizvo chiratidzo chairevei kusimbiswa chokutanga muprofita wake neshoko akazviratidza pachake pakati pa neshongwe yemoto nomuprofita wake akazotumira chiratidzo kuti vapinde pasi peropa iri kuti akanga agamuchira rufu urwu panzvimbo yako noropa raiva chiratidzo chokuti aikutarisa wakanga wanzwa shoko ndokubva watenda shongwe yemoto ndokubva wagamuchira chinotsiva chaakanga akupa uye wakanga wava pasi peropa rinotora nzvimbo youpenyu hwakakufira imi chinhu chakakwana chinhu chakakwana zvakadii maona uri pasi peropa zvino uri pasi pomweya pasi pomweya mutsvene unotenda shoko rezuva rako unotenda simba shongwe yomoto unozvitenda maona uye unotenda zvinoonai kungozvitenda chete hazvikwani kwete kufamba pachiri hazvina kukwana maona kutonyanya kuti zvikuipire nokuti uyu anoziva kuita zvakanaka akarega kuzviita kwaari chivi maona vatendi vaya vanogumira pamuganhu jesu akataura zvimwe chete vahebheru chitsauko 6 nokuti kana vari ivo vakambovhenekerwa vakarayira chipo chokudenga vakagoverwa mweya mutsvene vakaravira shoko rakanaka ramwari namasimba enyika inouya kana vakazotsauka hazvibviri kuvavandudzazve kuti vatendeuke nokuti vanozviroverazve mwanakomana wamwari pamuchinjikwa vachiti svingani ropa iro ravakacheneswa naro ropa rinochenesa hachisi chiratidzo noropa harisiro chiratidzo upenyu ndihwo chiratidzo upenyu hwaigona kuvapo nokuti hwaiva upenyu hwemhuka ropa ndiro rava chiratidzo hwaifanira kuva neropa chairo pamusuo asi zvino wava mweya mutsvene riri kusvika kwazviri munguva shomanana kuzvisimbisa maona upenyu ndihwo chiratidzo upenyu hwako hwaenda hwafa uye upenyu hwako hwafa hwakavanzwa muna mwari kubudikidza nakristu hwasimbiswa imomo nomweya mutsvene pfungwa yakanga iri muna kristu yava mauri yekristu nebhaibheri neshoko zvimwe chete pakutanga kwakanga kune shoko shoko rakanga riri kuna mwari uye shoko rakanga riri mwari zvino iwe neshoko namwari nakristu mava chinhu chimwe uye kana mukagara mandiri neshoko rangu mamuri kumbirai chamunoda muchachiitirwa maona akaisa simba rake mumiromo yamozisi kuti aendeko neshoko rake ogotaura matatya akauya akataura matatya akaenda akataura inda dzikauya akataura upenyu inda dzikaenda amen asi zvino chiratidzo chaidikanwa kuna Israeri yose Israeri yose yaidikanwa kuti ive nechiratidzo ichi kana ndikaona chiratidzo ndichakupfuurai imi wee kusimbiswa kwakadii kubuda kweisraeri muEgypt kwaimirira zuva rino egibita yaiva chechi uye israeri yaimirira mwenga sezvo israeri yakabuda muigipta naizvozvo mwenga unobuda muchechi nokuti panofanira kunge pane chinhu chokuti ibude machiri uye unofanira kubuda zvino kana wakanga uri mufananidzo kereke iri muegypt munyika muzvivi uye haina kana hanya nechiratidzo chako havatombochitendi asi israeri yaichida nokuti chaiva ruponeso kwavari zvinofanira kutifadza zvinofanira kuita kuti mwoyo yedu chiisei chechi regai kukundikana ndizvoka rekarekareka kudokerwa nezuva rekarekarekarekareka kuzorora masikati nousiku regai kuita zvokutamba hazvishandi vana hazvishandi munofanira kuva nechiratidzo ungati ndinotenda hongu ndinotenda mharidzo ndi zvose zvakanaka izvo asi zvakanaka asi unofanira kuva nechiratidzo munozvinzwa here Branham Tabernacle munofanira kuva nechiratidzo chinoonekwa kana usina chiratidzo kutenda kwako hakuna maturo unorarama upenyu hwakanaka, unoteerera zvinotaura shoko, unoenda kuchechi, unoedza kurarama zvakarurama, zvakanaka, sahandizvo. Kana ndikaona ropa, ndiro chiratidzo. Uye chiratidzo panapa hachisi, nokuti chii? Aifanira kunyatsoona ropa chairo, nokuti upenyu hwakanga hwabuda, hwabuda mariri, yaiva muka. Asi pano, upenyu hwake chaihwo, hwakanga huri muropa.
And the chemistry was only a signal or a sign of
sin. Ropa raiva chiratidzo chete chokucheneswa, asi upenyu pachahwo ndiwo chiratidzo. Nokuti pasina kudzingiswa, pasina chiratidzo, hausi musungano. Zvose zvinoshanda pamwe chete. Kana ukati wakadzingiswa kushoko, iro bedzi, zvino unotenda shoko. Kana uchitenda shoko, zvino chiratidzo chinofanira kuuya. Saka tendeukai mugobhabhatidzwa mumwe nomumwe wenyu, muzita raJesu Kristu kuti mukanganirwe zvivi, mugogamuchira chipo chomweya mutsvene. Hezvoka. Oh, zvangu. Tarisai, nokugadzirira vanhu vake venyika yechipikirwa. Tarisai zvaakaita. Tanga, akanga ana vanhu vakanga agadzirira nyika. Akanga vagadzirira nyika. Zvino akazotumira kugadzirirwa kwavo pavanhu venyika yechipikirwa. Vakanga varivo chete, vakanga vatemerwa kunyika yechipikirwa. Uye maitiro akaita akatumira muprofita neshoko, akaritsigira neshongo yomoto, akavapa chiratidzo chokuti vazorore vakasimbiswa kuti chaiva chechokwadi. Izvozvo ndiko kunyaradzwa kwavo. Israel ichibuda muIjipiti waiva mufananidzo. Zvatiri ndizvo zvaimirirwa chechi ichibuda mumadenomination. Zvokwenda madenomination ndiri kureva mwenga. Vamwe vanhu vamapoka akazvimirira oga akangoipawo samadenomination dzimwe nguva kutopfuurisa. Taura nezvechiratidzo chaiswa. Chiratidzo chinobvumirana neshoko rimwe nerimwe. Nofanira kudaro nokuti ishoko. Upenyu hwakanga huri mushoko. Mashoko angu mweya noupenyu ndizvakataurwa naJesu. Mozisi paakatanga shumire yake muIsraeri nezviratidzo zvikuru muri kuona. Israel yakakurumidza kuungana kubva mativi ose eIgipita vachienda Goshen, vava kudzokera kumusha kwavo nokuti vaiziva kuti pane chiri kuda kuitika. O mufananidzo wakadini. Oh, they come from the east and west. They come from the land of our hongu. Makanzwa ruyourwo. To feast with the king, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are.
Beholding his hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of his grace as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy? Our sorrow and great despair. When our Lord in glory comes, we'll meet him up in the air.
Chiratidzo, chiratidzo.
I'll raise him up in the last days.
Jamutsa nezuva rokupedzisira. Chokwadi, tiri mumazuva okupedzisira. Vanhu vachiungana muGoshen, vakanga vagadzirira, vaiziva kuti pane chava kuda kuitika. Vakanga vakaita sezvakangoita kukatora madhadha munguva yekubhururuka ose anomhanya oungana pamwe chete. Neizvi zvakare zvose zvinogadzirira pane chimwe chinhu chinoaunganidza. Mweya mutsvene unounganidza vanhu. Oh, kana yava nguva yehasha huru dzamwari kuti dzidururwe zvose. Pakauya madhadha maviri chirume nechikadzi, pakauya handi mbiri chirume nechikadzi, pakauya mabhiza maviri rume negadzi. Chimwe chinhu chaivapo chichizviunganidza zvakatemerwa. Dzimwe dzose dzakaparadzwa. Dzimwe dzose dzakaparadzwa. Asi idzo dzakanzwa kusundwa kupinda mukati dzakaziva kuti areka yagadzirwa. Chaiva chiratidzo mvura iri kuuya. Aiziva kuti mvura iri kuuya. Hazvina mhosva kuti zvairatidzwa zvii kana kuti vamwe vanhu vaifungei. Dzaiziva pane chimwe chinhu mukati madzo chakati pinda umo nokurumidza. Pindai mukati umo nokuti ndiyo nzvimbo chete ichazenge yakachengeteka. Nokuti Mwari akagadzirira muprofita akatumira areka sechiratidzo akati pindai imomo uye mvura yaizouya. Zvino dzakapinda imomo mbiri mbiri. Mhuka dzose dzakapinda dziri mbiri mbiri muareka. Dzakapinda mairi. Hazvina mhosva kuti dzimwe zvose zvaiva kunze kweareka zvakaparadzwa. Zvose chaiva kunze kwechiratidzo cheropa chakaparadzwa. Munhu wose Yehova sari kunze kwechiratidzo chomweya mutsvene achaparadzwa. Hazvina mhosva kuti wakanaka sei kana kuti une nhengo dzechechi dzakawanda sei. Vakanga variko vakawanda mazuva ano, vakanga vakawanda zvakare munguva dzaMozisi. Asi munhu akakundika kuisa ropa sechiratidzo akaparadzwa. Avo vakatadza kupinda muareka vakaparadzwa. Avo vanotadza kupinda muna Kristu nokuti ndiye areka. Vanhu vaKorinde 12 ino tinomweya mumwe chete, takabhabhatidzwa tose mumutumbi mumwe chete. Womweya kwete madenomination, asi womweya kwete masangano. Mutumbi womweya waJesu Kristu, womweya mumwe, mavara makuru MWEYA, mweya tose tinonyudzwa mumutumbi mumwe chete. Zvino chiratidzo chinova pamusuo nokuti mava muna Kristu. Uye ndiye aiva chibayiro chako akatora kutongwa. Kana Mwari achitarisa ipapo hapana zvaangagona kuita. Wakachengetedzwa zvachose nokuti Mwari naKristu munhu mumwe chete, mweya wakaitwa nyama kugara pakati pedu. Pana Mwari pachake nemi, vana vake pachake mumutumbi. Hezvoka, kwete ropa asi mweya, ndichakupfuurai. Vakabva kwose kwose muIgipita kuzoungana panzvimbo imwe chete kuti vaende pasi pechiratidzo ichi. Nevakabuda muMethodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Pentecost nokumwe kwose kuti vapinde pasi pechiratidzo chimwe chete zvakaitika munguva iyoyo. Nyongo yomoto ndiye akaratidzwa ikoko. Mwakaudza mumwe, mwakaudzawo mumwe, mwakaudzawo mumwe, uye chokutanga unozivei, vose vakatanga kuungana. Vakatanga kuungana vakatarisa chiratidzo chaMwari vakati kutongwa kwapedyo. Vamuprofita akati, ndanzwa kubva kuna Mwari pachava nechiratidzo, uye isai ropa pamusuo. Ayai gwayana, isai ropa pamusuo iroro, richava chiratidzo nokuti rufu rwava padyo. Regai ndikuudzei nhasi somuranda wake, kunze kwokunge chiratidzo chiri pamusuo, pano rufu pamweya ruchaitika. Zvakare makereke ose akananga kumubatanidzwa, mubatanidzwa wamacheche enyika yose. Vose vari kudzokera kuchikatoriki, uye vavo chete vakaberekwa patsva zvechokwadi ndivo vacharega kupindamo. Angarirai kwete madenomination enyu ePentecost nokuti vakatopinda kare. Zvinoratidza kuti vakafa, vakaparara, vakazvipirisa, vakadzokera shure. Vakamuisa kunze kwomusuo asi ari kutsvaga chiratidzo. Nokuti chinhu bedzi chavaivimba nacho kwaiva kutaura nendimi. Rega kumbovimba nokutaura nendimi kupi zvako kana ani chimwe chinhu. Asiita kuti chiratidzo choga chivepo zviri Jesu Kristu, upenyu hwake chaihwo mauri. Wakadzingiswa kwete ichi nechecho, asi kudzingisa zvose zvauri kusvikira iwe naKristu mava mumwe. Kristu mauri, uye upenyu hwake huri kurarama mauri. Zvino kubva muIgipti yose, etarisai zvino, tichiona zvavakaita, tichiona nguva ichiswedera, tinorayirwa kuita zvimwe chete. Manga muchizviziva here? Tarisai zvakataurwa nomuprofita. Tichaverenga zvino kana muchida kuverenga kwaHebheru chitsauko 10. Kana muchida kuverenga neni, ndinoda kuverenga ndima imwe kana mbiri. Iko zvino tisati taenda mberi. PaHebheru chitsauko 10, ngatitangirei pandima 26 chitsauko 10 chavaHebheru. Kwete ndiri, ngationei. Hong hong, changamire. PaHebheru chitsauko 10, ndima 26, maona. Nokuti kana tikatadza nezvoni kana tambogamuchira. Regai ndione, ndizvo here? Hongu, ndizvo zvo hongu. Kana tichitadza nezvoni kana tambogamuchira zivo yezvokwadi, hakuchina chibayiro zvakare pamusoro pezvivi, asi kungomirira tichitya kutongeswa nokutsamwa kunopfuta somoto kuchapedza vavengi. Onai, munhu wakaramba murayiro waMozisi unofa asinganzwiri tsitsi kana pane zvapupu zviviri kana zvitatu. Hamufunge here kuti kuchava kutongwa kwakadini kumunhu wakatsika mwanakomana waMwari? Akati ropa resungano raakaitwa mutsvene naro harina maturo zvaro. Akazvidza mweya wenyasha kuti iye haanganzi wakafanirwa nokurohwa kunopfuura uku kwazvo here zvinobva muropa. Mushumiri, nhengo, munhu wakanaka, munhu wetsika dzakanaka, ungavani zvako, unoziva kuti Mwari akabvisa fodyo pauri. Madzimai, unoziva kuti akabvisa zvikabudura nenevhudzi pfupi nezvimwe zvose kubva pamuri. Unoziva kuti akaita izvozvo. Asi wodzokera kwowozvidza ropa resungano sezvariri, sechinhu chisina kuchena, rakakuchenesai uye rikakusvitsai pamava apa. Kana vakasvika kumuganhu wenyika vakatarisa vakati, zvakanaka, ndinoziva kuti iriko, asi chidziviso chikurusa chinotaridzika semashu. vakaparadzwa murenje vatendwa nogumira pamuganhu. Rega kungosvika apa chete, rega kungosvika apa chete unoti ndinotenda maridzo. Teerera maridzo, pinda muna Kristu. Ungati zvakanaka, ndinotenda shoko rimwe nerimwe ramakataura hama Branham. Izvo zvakanaka, asi kungo uko kungokwanisa kuverenga chete. Rora maridzo, iise mumwoyo mako kuti uve nechiratidzo. Penyu chaihwo hwakanga huri muna Kristu huve mauri. Kana ndikaona izvozvo ndichakupfuurai. Apo tichiona zviratidzo zvikuru zvenguva yokuguma zviri panyika nhasi, tinoziva kuti ndizvozvo. Onai, ndakamirira izvi kwenguva refu refu kupa mharidzo iyi kwamuri. Makaona zviratidzo zvenguva yokupedzisira, ndakazviparidza kwamuri, ndikazviratidza kwamuri nezvose zvakataurwa naKristu. Ndizvozvo here? Munozvibvuma here izvi? Tava munguva yokupedzisira, handioni chimwe chasara. Ungati kozvo mucherechedzo wechikara. Vanoramba mweya mutsvene vakatodhindwa kare nechikara. Kurangwa kunozotevera pamberi. Muisrael hwamanda paya akaridzwa mugore rejubheri. Munhu wose akaona here Kristu paakaverenga izvi? Akaverenga chikamu chendima, nokuti chikamu ichocho chaireva nguva iyoyo. Wakandituma kuti ndizivise vakatapwa kusunungurwa kwavo nezvimwe zvakadaro, maona. Asi iye nokuzivisa gore rashe rakanaka. Zvimwe zvose haana kuzviverenga, akaisa bhuku pasi nokuti zvakasara zvaiva zvenguva ino. Akangoverenga chikamu chimwe chete, chikamu chimwe chaiva chenguva yake. Zvino izvi ndizvo zvaachaita munguva ino. Izvi ndizvo zvaari kutaura mumweya wake wakazodzwa kuchechi nhasi. Ino ndiyo nguva, ino ndiyo nguva. Zvigamuchirei hama, zvigamuchirei. Ko, tiri kuona nguva dzokupedzisira kupenya kwamagetsi matsvuku kwose kwose. Pazvisikwa tinoona zvisikwa zvichipa chiratidzo. Nguva yava padyo, tinozoona mukereke kuratidza chiratidzo. Yatukwa. Nguva yava pedyo, zvava munyika. Tinozoona muchadenga, pamakungwa, pandudzi kwose kwose, muzuva, pamwedzi, nyeredzi, chiratidzo. Tinoona zviratidzo zvomweya mutsvene zvenguva yokupedzisira zvichidzoka pavanhu. Zvakanga zvakaita munguva yaRoti, kuti mweya mutsvene wakashanda sei munyama yomunhu ikoko. Ndimwari airatidzwa munyama, nokuti Mwari aizozviratidza sei mumwenga wake pachake nezuva iro okuratidza chiratidzo chimwe chete. Jesu akati zvichava zvimwe chete mazuva okupedzisira. Nozviona, tinoona shongwe yemoto imwe chete, nyangwe vesainzi vakatora mufananidzo yacho nezvimwe zvakadaro. Tinoona zviratidzo zvenguva yokupedzisira zvasvika, tinoziva zvava pano. Zvakare muchiona izvi, kana muchinditenda, kana musinganditendi, tendai zviratidzo, tendai shoko, nokuti zvinotaura zvandiri kukuudzai. Dai ndanga ndisingakutaurirei chokwadi, zviratidzo hazvaipindura. Mwari haapupuriri nhema, Mwari anopupurira chokwadi. Uye mashoko aya ari kupupura kuti ndikukutaurirai chokwadi. Kupurira shoko randiri kuparidza. Haazi mutumwa uyo chete kurwizi kuya, musi uyo akati shoko rako richagadzirira kuya kwechipiri kwaKristu. Mabasa pachawo. Kana musingatendi kuti mutumwa akataura chokwadi, chitendai mabasa, nokuti Bhaibheri rakati zvinhu izvi zvichaitika munguva yokupedzisira. Izvi ndizvo zvinopupura, ndizvo zvinotaura kupfuura mashoko angu kana ani nani. Ishoko rake zvinopupurira nguva ino. Uye tinoona zviratidzo zvikuru izvi zvinotyisa zvamazuva okupedzisira pamusoro pavanhu, nezviratidzo zvenguva pamusoro penyika, nokunetseka pamusoro pamarudzi. Tinoona Israeri munyika yayo nomureza, nyeredzi ina makona matanhatu, nyeredzi yaDhavhidhi yakasumudzwa mureza wakutanga kupfuura mimwe panyika pose. Vava rudzi, vava hurumende, vava vanhu vavo pachavo, vari mugungano ramarudzi, vari zvose izvi, vari mubatanidzwa wenyika dzapasi pose, uye vane mari yavo nazvose. Jesu akati zvarwa ichi hachingatongopfuuri kusvikira zvose zvazadziswa. Rangarirai usiku humwe chete hwakaitwa Israeri rudzi, usiku ihwohwo mutumwa waJehovha akazvionesa kwandiri. Ndizvo chaizvo. Ndipo bata vatose apa, zvose zviri kunongedza zvokwadi. Handina kunyepa kwamuri, ndakakuudzai zvokwadi. Mwari akapupura kuti ndakakuudzai zvokwadi. Inorangarirai ndiri hama yenyu, ndiri munhu. Uri munhu semimosa, asi pana anofanira kuzviunza, pana anofanira kuzvitaura. Yakanga isiri sarudzo yangu, yaiva sarudzo yake. Uye ndakakuudzai chokwadi zvakare, iye akapupura kuti ichokwadi. Uchiona zvinhu izvi zviri panyika nhasi, vanhu, ino inguva yokupedzisira. Ivai nechiratidzo ichi pamusoro penyu nokurumidza kwose, kana kuti pindai muchiratidzo, pindai muchiratidzo. Tichiona chiratidzo chikuru chenguva yava pedyo, tichiyambira nguva yava pedyo. tamuchirai zvinokutya. Tinofanira kudanana. Oh, veduwe. Tinofanira kudanana zvakanyanya. Regai kumbotaura zvakai pamusoro pomumwe. Kana mumwe akakanganisa, munamatire nokurumidza. Tiri pamwe chete mune izvi naMwari. Tiri hama nehanzvanzi. Raramai zvino umwari. Raramai, raramai savanasikana vaMwari. Raramai savanakomana vaMwari. Raramai zvakanatswa zvine tsitsi nokuzvininipisa. Regai kutendera chakaipa kuti chiuye mundangariro yako nomupfungwa dzako. Ingochidzinga kana chikagogodza pamusuo chibvise. Ingoratidza chiratidzo chako. Ramba uchingofamba. Ndiri pasiperopa. Vakauya vazhinji vakauya madzimai aya usiku ihwohwo vachiti, naegeri riri vamwe venyu uyai tiri kuenda kupati manerano. Ndiri pasi peropa, ndiri pasi pechiratidzo kuti ndigare pano rudo rwangu ruri kumusiki wangu. Rufu ruri munyika usiku huno. Iye rufu ruri munyika nhasi uno. Tonga kwakamirira, kwakatomirira. Zvombo zvaatomic nehydrogen nazvose zvinoparadza zvakamirira marudzi. Uye Mwari ari kufambisa chechi yake achiratidza zvose. Tanga takachengeta gwayana kwenguva yakati zvino. Takatarisa tichiona zvaari kuita, takatarisa unhu hwake nezvimwe zvakadaro. Asi iko zvino chiratidzo chinofanira kuiswa. Chinofanira kuiswa. Ndizvo chete zviripo kusiya kwokunge munhu aberekwa nomweya nemvura haangatongopindi. Uye munofanira kudanana. Vatendi vanofanira kuzvipatsanana kubva kunyika. Regai kuzvitora sezvisina basa. Nemi vanhu makateerera izvi kumatepi. Imi madzimai, marume, teererai shomanana. Kana makambonditenda, chizvitendai iko zvino inguva yokuti tirege kunetsana netsana. Tendai mharidzo yeBhaibheri. Tendai Jesu Kristu. Danananai, remekedzanai, kudzanai. Mekedzai dzimba dzenyu. Mekedzai dzimba dzenyu. Unganidzai mhuri yenyu pamwe chete nokuti rangarirai gwayana iri raiva remhuri kwete munhu mumwe chete. Mhuri yose yaifanira kupinzwa mukati. Zvose zvaifanira kupinda mukati. Kufanira kudanana. Iye vatendi vanofanira kuzvitsaura kubva kunyika. Cherechedza havana kungouya kuzotaura pamusoro pemharidzo. Vakauya kuzeisa ropa, kuzeisa chiratidzo. Izvo zvamunofanira kuita. Mufudzi Neville nokuungano ino, vabati vehomwe, madhikoni nokwamuri hama. Yakwana nguva yekuti tisendeke upenzi hwose hwomunyika. Yakwana nguva yekuti tizvisiye zvose. Taona zvakakwana zvokuti tava nechokwadi chakakwana. Uye chiratidzo chinofanira kuiswa. Kana chisipo chaparara, unofanira kuparara. Ndicho chinhu chete. Oregai kungoungana moti ini ndinozvitenda. Pinda pasi pacho. Pinda mukati macho. Nozvita sei? Nomweya mumwe chete tinobhabhatidzwa mumutumbi waJesu Kristu. Munhu wese ngaatende mumwoyo wake wose maona. Haidavirira ani nani aiva kunze kwacho. Ndiani ari kutaura? Kubva mudenga here? Nomusipika vanayo imomo here? Nanzwa munhu ataura. Manzwi eredhiyo nai o vakabatanidza ndinofunga vatora o manzwi eredhiyo kudzimota. Ndiregere ndozva kuti pano munhu ataura uye ndafunga kuti ari pane chaanoda kutaura vakasakwanisa maona uye ndicho chikonzero ndataura zvandaita. Ndaona muchitarisa tarisa ndanzwa inzwi ndafunga kuti pane asumuka kuti ataure uye handina kuziva kuti chii. Zvino mazvita tenda pinda pasi pacho. Isaya havana kuuya pamwe chete kuti vati handei kuGosheni nhasi. Dhiraivha kuenda kuGosheni, kwira ngamera yako, isu tichakwira muchikotikari. Uye tichatora nanowo kwaJohn kuenda navo ikoko, navanangana nowo kwaGolbert, tose tichaenda kuGosheni. Unozivei? Mozis achange achitaura nhasi. Kana kunge zvakadaro, kwete changamire hama. Zvaiva zvokutopinda pasi peropa. Weda kutaura pamusoro pazvo. Pinda mazviri. Mwana kuti munoziva vaGolbert, ndivanozoziva kuti ichokwadi. Hongama, ndinotenda ichokwadi, ndinoziva kuti ichokwadi. Valevensky, munofungei pamusoro pazvo? Ichokwadi chaicho. Ndakaona simba raJehovha Mwari achitaura. Ndakaona matasika achibuda munyika iyoyo. Ndinoziva kuti hazvina kuitika kusvikira azvitaura. Uye ndinoziva kuti ndiJehovha Mwari. Zvimwe zvose zvakanaka. Wakadzingiswa here? Hongu changamire. Uri mutende here? Hongu changamire. Uye paakazonzwa mufundisi Mozisi achitaura nezuva riya, akati, asi unofanira kupinda pasi peropa iri, nokuti Mwari akati, ropa ndiro chiratidzo, ndiro chiratidzo. hazvina mhosva kuti unotenda zvakadini kana kuti wakadzidziswa zvakadini. Isungano Mwari yake pakuna Abraham nezvimwe zvakadaro isungano, asi unofanira kupinda pasi peropa, ndicho chiratidzo, nokuti akati kana ndichiona ropa ndichakupfuurai. Israel kana ani, kana denomination, kana chiri denomination, kana ani zvake, unofanira kuva pasi peropa. Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecost, asina denomination kana zvipi zvazvo zvauri, ndezvo munhu woga woga fanira kuuya pasi peropa. Norega ngotaura pamusoro pazvo, zvigamuchire. Inzwei, ndinzwei, muzita raShe ndinzwei. Fanira kupinda pasi peropa. Mwari akajekesa kuti wose asiri pasi peropa aizoparadzwa. Ndashandisa mazwi ake here? Vose vari muna vasiri muna Kristo vachaparadzwa. Pinda sei muna Kristo? 1 Vakorindo 12, nomweya mumwe chete, kwete nokwazisana kamwe chete, kana nokuva nhengo kamwe chete, kana nedenomination rimwe chete. Ndizvo zvavari kuedza kuita, vangangodaro. Asi nomweya mumwe chete tinobhabhatidzwa mumutumbi mumwe chete. Nangirozi inobva kudenga ikadzidzisa zvimwewo, Pauro akati ngaive yakatukwa. Iyo mharidzo, pinda muna Kristo. Vose vaiva kunze kwechiratidzo, Mwari haivadavirira. Uye Mwari haadaviriri munhu upi zvake, mukuru kana muduku, anomukurumbira kana asina, mupfumi kana murombo, muranda kana akasununguka, murume kana mudzimai. Haadaviriri ani zvake anenge asiri pasi pesungano yechiratidzo. Haadaviriri. Mwari asi, o Ishe, ndakaita izvi, ndakadzinga madhimoni. Ishe, ndakaita izvi, ndakaparidza evhangeri. Hai kwandiri imi vaiti vezvakaipa, handina kutombokuzivai. Anogamuchira chiratidzo chete. Ndikuzvinzwa here iti yeme? Zvino naizvozvo zvava pamuri. Haka, rimwe zuva ndigere mudondo umo, uye vakomana vaishamisika vakati, hava mazuva maviri hamuna handina kupfuura kana tsindi. Vakati, ko zvaita sei? Maona, ndicho chaiva chikonzero. Zvise pavari, pavari. Akati, wakataura taura kwandiri pamusoro pazvo. Zvino zvava maoko ako, zvava zvako. Hapana chimwe chaanogamuchira kunze kwesungano yomweya mutsvene. Haukwanisi kugamuchira sungano iyi kunze kwokunge wakaponeswa, wakacheneswa nokubhabhatidzwa mutumbi. Haungagamuchiri. Ama ungatevedzera, ungazwa zvakanaka, ungasvetuka svetuka nokutaura nendimi nokutamba mweya, hazvina chokuita nazvo. Hitwai muzita raShe. Mwari agamuchire izvozvo. Maidhena anoita izvozvo. N'anga dzinoita izvozvo. Ndakadzidza ndinoita izvi izvo nezvizvi. Haana hanyanyo kuti wakadzidza zvakadini. Diabolos akadzidzawo muko. Anongogamuchira chiratidzo chete. Iyo mharidzo yanhasi. Iyo mharidzo yanhasi. Iyo mharidzo yenguva ino. Muzita raJesu Kristu zvigamuchirei. Kwete chinomirira chimwe chinhu Satani chaanoisa pauri, zvorudo rwenhema runoita kuti munhu ade mumwe mukadzi kunze kwomukadzi wake, kana kuti mudzimai adewo murume kunze kwomurume wake. Harusi rudo chairwo, ndidhiabhorosi, ndiwo mabasa ake. Chimwe chinhu chaakaedza kupa panzvimbo yomufaro, kunwa, wonzwa zvakanaka nokuda kwazvo kuti ndine babarazi, ndichaenda ndinotora bhodhoro rehwawa ndizvikanganwe, ndirwo rufu. Mwari ndiye mufaro wako. Mwari ndiye simba rako. Kuziva maridzo, kuziva zvokwadi, ndiko kukwaniswa kwedu. Zvino ndiye kukwaniswa kwangu kwose. Mwari zvinhu zvose zvandinoshuva zviri maari. Ndiro simba redu. Rubatsiro rwangu runobva kuna Jehovha. Imi vaKristu, tsvagai mufaro kwaari. Tsvagai kwaari simba renyu. Tsvagai kwaari mufaro. Ndiye rugare rwangu. Ndiye mufaro wangu. Ndiye rudo rwangu. Ndiye upenyu hwangu. Iyo sungano chiratidzo pagoni. Haadaviriri munhu kana mumwe chete zvake, hazvinei kuti ndiwani. Haadaviriri munhu asiri pasi pacho. Verangarirai mhuri yose yaunganidzwa pamwe chete. Oh veduwe, oh rangarirai vati, oh zvakanaka, baba vangu muparidzi, mukoma wangu mufudzi wangu, zvingava chokwadi asi ko iwe. angalirai wakachengeteka kana chiratidzo chaiswa bedzi kana munhu aiva pasi pacho apa asi mwanakomana wake ari mhiri kwenzira aiva ari munjodzi aiparara baba vake vachirarama kana kuti dai mwanakomana ari pasi pechiratidzo apa baba vari uko baba vake vaiparara chiratidzo chete kana ndichiona chiratidzo ndichakupfuurai ndicho chinhu bedzi ungazvakanaka mwanakomana wangu muparidzi imi wanamai mungati ino mwanakomana akanakisa kana mwanasikana akanakisa nokuudzai vakasonakisa vakazadzwa nomweya mutsvene uye norudo vanoteerera handisati ndamboona zvakadaro ko imiwo mai mai vangu vakanakisa zvikuru ndinoziva kuti kana vakafa vanoenda kudenga nokuti vane chiratidzo zvechokwadi hama Branham ko imiwo hazanzi mhuri yose inofanira kupinda pasi pacho ndichavhara muchinguwana nguva shomana ndingangodimura ndogotanga zvakare manheru asi kana muchida kumbomira zvishomanana ndichaedza kukurumidza ndinoda kunyatsoratidza izvi nokuti ndinofunga iko zvino muchiri pasi pechizoro chazvo zvingava nani kuti muzvinzwe iko zvino kana chiratidzo chaiswa pachena chete zvino mhuri yose inofanira kuva pasi pechiratidzo cheropa baba namai ndinoziva kuti muri kunzwa sei ndina vana zvakare ndoda kuona vachiponeswa ndiri kutozviparidzirawo nhasi ndina vanin'ina ndina hazvanzi ndina vadikanwa ndinoda kuvaona vachiponeswawo zvakare rangarirai pasina kuiswa kwechiratidzo vanoparadzwa havamutswi kuvakafa ndizvo chaizvo kunze kwokunge chiratidzo chaiswa tarisai Joshua dai tanga tiine nguva yokuzviverenga nyorei pasi Joshua chitsauko 2 mutendi muhedheni aifeva ainzi Rahab dai nguva dzanga dziri 9 o'clock ndinoda kutora izvi ndikuratidzei kuti zvakanga zvakaita sei ikoko maona chifeve ichi muhedheni tarisai mhuri yake yose aiva mutendi mhuri yake yose yaifanira kupinda pasi pebote dzvuku chiratidzo chiya vaifanira kupinda pasi paro kana kuti vaiparadzwa vakanga vanzwa nezvasha dzamwari vakanga vanzwa nezvokuratidzwa kwezvishamiso namashura amwari pakati pavanhu vake uye aifanira kuti vazvigamuchire aifanira kuzvigamuchira mwari mutumwa wake wokuparadza akanga ava kuuya vaizviziva Joshua ndiye aiva mutumwa uyu aiva munzira ndizvo zvakaita nyika imwe neimwe pasi pose iri munzira yokutonga kwamwari kachipfeva aka kakanga kanzwa kutenda kunouya nokunzwa kati nyika yose yabvundutswa nokuda kwenyu ndizvo chaizvo zvino vashori vakatumwa kundoita gadziriro nezvimwe zvakadaro akaremekedza varume ivava zvakare aida kuponeswa akati ndinoziva kuti mwari wenyu ndimwari uye ndakanzwa zvikuru zvaakaita ndinoziva zvaakaita kuna Og uye ndinoziva zvaakaita kumarudzi akasiyana siyana ndinoona kuti avo vanomugamuchira vanoponeswa naavo vasingamugamuchiri vanoparadzwa zvino ndoda kurarama akadaro vedu hezvoka ndinoda kurarama nokuti vakanga vaona Jeriko yakanga yanzwa zvaiitwa namwari asi vakanga vasingadi kugamuchira yambiro zvakare hapana dhinominesheni ririko munyika yose risati ranzwa zviri kuitwa namwari havadi kugamuchira yambiro simba rake guru nezviratidzo zvakaitwa zvaakaita akayambuka gungwa dzvuku sokunge vaiva pavhu rakaoma akakonzera akasika zvinhu akaita matatya ainda netsikidzi kuti zviuye mumhepo akazvisika neshoko rake mumuprofita wake zvakanga zvisina kuvanzwa vaizviziva rahabhi akati zvakanzwa izvozvo handidi kuparara pamwe chete nevasingatende ava kwete changamiri zvivai kuti kutongwa kwaifanira kutevera nokuti vakanga vari munzira aizviziva nokudaro vakamugadzirira nzira yokupukunyuka vanofanira kunge vakafunga kuti dhinominesheni ravo guru rejeriko raikwanisa kudzivisa hasha dzamwari Naona, denomination rao guru, ndizo zvinofungwa navazhinji vavo nasi. Oh, chokwadi Mwari haangaiti izvi. Ndizvo zvakataurwa naSatan kuna Eva. Oh, chokwadi Mwari haangadaro. Anozviita, nokuti akataura kuti achazviita. Maona, zvino iroro ishoko rake. Hongchangamira. Kana munhu asingaberekwi, uye zviratidzo izvi zvichateerawo vakaberekwa. Naizvozvo vanhu vose vachaziva kuti muri vadzidzi vangu nezvimwe zvakadaro. Zvakanaka. Vaida kuzviita. Oh, chii chakaitika? Zvino vakanga vapfigirwa. Hapana rumutsiro runoitwa pano. Munochenjeri redu haritsigiri zvakadaro. Hatisi kuzova nezvunhu zvisina maturo zvakadaro pakati pedu. Nokurambidzai mose kuenda kumusangano wacho. Jeriko iri munzira yavakatukwa. Anofanira kunge pai vana vakomana vamatepi vakapindamo kumbeu yakatemerwa. Akapinda muchivande mumba make, vakamuridzira matepi, akaita kuti imba yake ive chechi yokugamuchira maridzo. Vachiriko vakadaro munoziva. Maridzo yakasvika kumbeu yakatemerwa zvakadaro. Hatizivi kuti yakasvika sei asi yakasvika. Kuti vakarurama vasaparadzwa pamwe chete navasina kururama. Mwari ari kuzviita nhasi. Unemwe nzira inopinda. Hatizivi kuti sei. Nyangwe vasingazvitsigiri asi pane mbeu imomo yakatemerwa. Munhu wese anoziva Bhaibheri anoziva kuti chifeve chiya chakanga chakatemerwa zvechokwadi haana. Bhaibheri rinoti haana kuparadzwa nevakanga vasingatendi. Ndizvo chaizvo, asi akatenda mharidzo yenguva yake. Zvino Mwari akamupa chiratidzo navatumwa vake. Akanzitora bote dzvuku worisungirira pakanzangarira. Kana ukarega kusungirira bote iri papo, kana kurisi yapo, iro rataburuka naro, hatimanikidzi kumikyo yedu. Akanzi kana ukarega kugara pasi paro, isu hatizopiwi mhosva. Oh, vedu.
Rehab,
mbeu yese yakatemerwa iri muno, enda kwose uko undovavhima. Tora baba vako namai vako. Nokuti isu tichangobuda pasi pechipiriso ichochi uko kuEgibita, uye chose chisina kunge chiri pasi pechiratidzo ichi akaparadzwa. Ndavakukupa chiratidzo. Chiratidzo. Ndinoti muzitarashe, sezvo ndingataura zvimwe chete kana ukasaisa izvi. Ndinoziva izvi nomutumwa. Ndinozivana nomutumwa worufu Joshua, mutumwa waMwari anoparadza. Ndinomuziva zvakare, anoziva kuti panofanira kuva nechiratidzo chinoonekwa. Zvino iwe chirembedze ichi ipapo, ndinokusimbisa ndinoita mhiko. Mwari akaita mhiko zvakare. Zvose zvakanga zviri pasi pacho vaiparadzwa, navose vaiva pasi vairarama. Mhiko imwe chete iripo nhasi, chinhu chimwe chete. Maona, handiregi muchiparadzwa pamwe chete nevasingatendi mharidzo. Uyoyi akanga anzwa kuti mabasa akaitwa uye akazvitenda, asi nezvo aiva iye nababa vake nehatanzi kana vamwewo ndivo chete vakatenda muguta rose. Muri kuona kuti vashoma zvakadini apa neapo. Muri diki inobuda mudunhu rose. Ndizvo chaizvo zvino tirikutaura zvinhu zviripo. Kuti uzive chinhu chacho chaicho, unofanira kutanga waona mumvuri wacho. Unofanira kutanga waona mumvuri wozoziva kuti chinhu chaicho chinenge chakaita sei. Simba rake rakaratidzwa kutongwa vakanga kwava munzira. Vanofanira kutenda kuti vagoponeswa. Hongchangamira. Hei, zvino varume ava vakapindamo vatumwa ava, uye vakandobata mbeu yakatemerwa yaitenda. Aishandisa imba yake sechechi kugamuchira vatumwa ava. Vamwe havana kuvatendera mumachechi avo. Kwete, changamira. Mwana, saka kana iwe havakubvumiri, vanokudzinga kana ukada kutaura chimwe chinhu nenyaya yacho. Hongu, maona. Vakatora vose vamuguta rake vaitenda pasi pechiratidzo. Ndizvo zvatinofanira kuita nhasi. Kana uchida kuti vadikani vako vaponeswe, wotovapinza mukati iko zvino. Hasha dzaMwari padzakaparadza guta guru iri, chiratidzo chakachengetedza imba yake. Amen. Chii? Chiratidzo chaiva pane chakasungiriwa, kana kuti chiratidzo chaiva paimba yake, guta rose parakazunguzirwa pasi. Chaiva chii? Chaiva chii? Joshua, mutumwa waMwari. Mwari patake akagamuchira mharidzo yomutumwa wake. Amen. Zvakaitika. Zvakaitika. Vakagamuchira mharidzo. Akagamuchira mharidzo yomutumwa wake. nokuti rose vakazungudzirwa pasi imba yaRahabhu yakamira iine bote dzvuku pamusuo asi dzimwe dzose dzakaparadzwa ngoro dzinoparadza dzakafamba dzikaparadza zvose zvakanga zviri muguta imomo hapana kana chakasara mumwe akatora chimwe chomo akatoparadzwa pamwe chete nacho kubva mudenomination akataura zvese akazviparadza ngaatubwe munhu anoedza kurivaka mwana wake wedangwe achafa paanotanga nezvimwe zvakadaro mari akarituka saizvozvo kuti aguri rakamharidzo yenyasha netsitsi vakafunga kuti vakanga vakachengeteka vanhu vazhinji nasi vanofunga kuti nokuti ndiri nhengo yechechi ndakachengeteka rega kutenda zvisina maturo zvakadaro neropa richava chiratidzo kwamuri mweya zvino ndiwo chiratidzo kwamuri upenyu hwaiva muropa zvimwe chete imbofunga izvozvo chiratidzo chimwecho chavakashandisa muegipita chiratidzo chimwecho choupenyu chaiva muegipita chaiva muegipita mwari akashandisa mufananidzo mumwe chete ukuwo joshua mufananidzo wakakwana wajesu akanga akatendeka kuchiratidzo chakaparidzwa nenhume dzake joshua paakadaro akati musabata imba iyi kana chii zvacho chiri mairi yakachengeterwa ishe
amen
hedeni chipeve fambi asi akanzwa akazvitenda akaisa chiratidzo hazvina mhosva kuti wakanyura zvakadii muzvivi kana kuti wakaitei hazvinei nechokuita nazvo iwe isa chiratidzo chakaitirwa iwe kana uchinzwa kakusundwa mwoyo mako ndechako iwe isa chiratidzo uye izwi joshua rinoreva jehovha muponisi zvimwe chete najesu zvinoreva muponisi zvino joshua paakaziva kuti nhume dzake dzakadzoka dzikati ndateerera mirayiro yenyu pano mudzimai wati akaona patakaridza matepi munoziva takaona mudzimai akatenda uye takamuudza kuti vose vaizouya pasi pechiratidzo chitsvuku chiratidzo zvairevei ndakaparidza izvozvo tazviremekedza here joshua ndakakutumai kundozviita amen uye zvino izvo mwari paakazviremekedza imba iyi haina kutombozunguzwa joshua akamira akapa chiratidzo kuti guta rose riparadzwe vakaendamo rahab nehama dzake vakagara zvavo nezvunhu zvavo zvose amen amen zvunhu zvavo zvose zvaiva mumba zvakachengeteka vakangogaramo vasingambotarisi napafafitera vaikwanisa kuverenga gwaro hondo ichiitika mauya akazouya ndokufambidzana nomutungamiriri wehondo akasimudzwa akauya mubheterehema akapiwawo gove wake pakati pavo akazobereka mwanakomana aiva anomukurumbira mwanakomana uyu ndokubereka mumwewo mwana anomukurumbira iyewo akabereka mwana anomukurumbira kusvikira mwana mukurusa anemukurumbira auya nzira yose kubva pana obed tichiuya pana jesi kusvikira kuna david ndizvo zvirachizvo chiverehabhu nokuti akatenda mutumwa akaisa chiratidzo imba yake ikaponeswa dai isina kudaro ingadei yakaparadzwa imomo hereresai zvino ungati unozozvigamuchira here vose pasi pacho vakaponeswa muegipita vose pasi pacho vakaponeswa mujeriko vose pasi pacho vachaponeswa nhasi vari muropa nhasi wayana rine ropa mufananidzo wajesu kristu muna vahebheru 13:10-20 handina nguva yokupaverenga nyorai pasi ndanga ndichapaverenga inonzi sungano yakanguva ropa rajesu rinonzi sungano yakanguva hongu changamire sungano yakanguva seisina kunzi sungano yokusingaperi nokuti haigoni kunge iri yokusingaperi kana tadzikinurwa zvapera ipapo sungano yakanguva zvichireva kuti iripo nguva yakatarwa kusvikira nguva yapera hakuzovi neimwe kana nguva yapera hatizodi sungano asi kana nguva isati yapera tinoda sungano ndinorangarirai vahebheru 13:10-20 sungano yakanguva vimbiso dzamwari dziri muropa dzinotisunungura pazvivi amen hamuna chivi maari chivi hundini nyama munamate wokuratidza simba rake rakavimbiswa vanhu vesungano yamwari iri muropa muchiratidzo vanhu vesungano vano mweya wajesu kristu mavari kusvikira uyo anotenda mandiri mabasa andinoita achaitawo kuratidza sungano muri kuona testamende itsva testamende zvinoreva sungano ndizvo chaizvo handizvo here togirazeiyo testamende zvinoreva sungano testamende itsva zvinoreva sungano itsva testamende rekare yaiva pasi pegwayana kuti upenyu hwaro havaikwanisa kuuya pamutendi Testamende itaraiwa kwayana ramwari upenyu hwaro hunodzoka patiri.
Blood's life.
Upenyu hweropa, maona. Ropa upenyu mutestamende itsva. Maona, upenyu hunobva muropa regwayana zvinoreva testamende itsva, sungano itsva. Kuti mwari shure kwamazuva iwayo ndichanyora mirayiro yangu pamahwendefa emwoyo yavo, maona. Kwete pa mahwendefa matombo neropa regwayana. Amai hongu ndine ropa pano zvino uri kunzi uitei? Asi pamahwendefa mweya yenyu maona. Sungano yomweya ndiyo yandichaita navanhu. John 14:12 inoti, uyo anotenda mandiri mabasa andinoita achaitawo. Testamende itsva isungano itsva. Upenyu hutsva hunoratidza kuti Jesu akazadzisa zvose zvaidikanwa namwari. Kuti tidzorerwe zvakare savanakomana navanasikana vamwari vechokwadi pasi peropa pasina kupomerwa mhosva zvakare. VaRoma 8:1 naizvozvo hakuchina kupiwa mhosva kuna vari muna, kwete avo vari kungozvitenda asi avo vari muna Kristu vanofamba kwete vachitungamirwa nenyama asi nomweya uye shoko rangu mweya noupenyu. Handingatori mharidzo kubva apa here tikagara kwamaawa mashomanana asi tichakurumidza pazviri munoona. Hakusisina kupiwa mhosva, wasunungurwa pazvivi, wasunungurwa pamitoro yenyika, hapasisina kupomerwa mhosva yeyi kuna avo vakabva vatwa nomweya mutumbi mumwe chete. Nomo ropa regwayana rakaiswa, mwari wokudenga akakugamuchira uyezva upenyu hwake huri mauri uye mava nakomana navanasikana vamwari. Unhu hwako hunhu hwamwari. Kungosaidzirwa here? Kwete changamiri. Hari ndimwari wokutonga, ndimwari wezvakarurama. Zvinofanira kuva mutsetse, hapana chimwe chinoshanda. Iwo hunhu hwaunahwo nokuti uri hunhu hwababa vako. Kochi, upenyu, tarisai kana upenyu hwakatorwa pachinzvimbo cheropa. Maona, upenyu pachawo hunotorwa, maona. Upenyu hunotorwa panzvimbo yeropa, maona. Ropa rakaiswa asi upenyu havaigona kuuya pamutendi nguva iyoyo nokuti upenyu hwemhuka kwete upenyu. Asi onai, panzvimbo yomunhu zvake aiva munhu wapamusoro-soro-soro. Izvi zvinoita kuti munhu asanguva munhu chete asi mwanakomana nomwanasikana wamwari. Upenyu hwapamusoro-soro-soro-soro hwaiva maari hudzoke pauri, hwokushandura kubva pakuva mutadzi nezvinhu zvenyika nokungova nhengo yechechi nomunhu wedenomination. Hweiitwa mukristu akaberekwa patsva azere nomweya, upenyu hwamwari huchierera kubva mauri sokuvaima kwomoto womupfuri. Uchifamba uzere nesimba norudo nounyoro sokufamba kwomweya mutsvene uchitaura zvangu. Heneti kunzwa maridzo wakatarisa shongwe yomoto nechisimbiso chakaropafadzwa chakayambuka kubva murufu kuenda muupenyu. Cherechedzai zvino, hapasina kupomerwa zvachose. Kana mwoyo yedu isingatipomeri mhosva, tinogamuchira chikumbiro chedu, maona, muziva. Asi kana chivi chiri mwoyo yedu, zvino tinonzwa kupomerwa kuti tirege zvedu kutanga pazviri. Maona, unofanira kusunungurwa pazvivi. Zvino nzira chete yokusunungurwa pazvivi ndeyekupinda maari. Ndiyo chete chifukidzo chiripo chezvivi, ndiKristu. Angarirai, sungano yeropa, sungano yeropa haigamuchirwi pasina chiratidzo. Haugoni, haukwanisi, kungati zvino ndakacheneswa kubva pazvinhu, handicho chiratidzo. Mweya ndiwo chiratidzo, mweya waKristu pauri, zvitende. Tarisa, shoko rakatitsidzira vimbiso. Zvose musoro yemharidzo yandanyora pasi, zvinoita sokunge ndicharamba ndichiparidza zuva rose maona panyaya iyi. Shoko rinotitsidzira vimbiso, nokuti iro ndiro vimbiso. Shoko ivimbiso uye shoko ndimwari zvakare, shoko nderedu. Zvinova shoko, shoko rovaisu. Ikana mukagara mandiri neshoko rangu mamuri, zvino maona inozova mhuri huru imwe chete, maona. Inotitsidzira nokuda kwei? Nokuti chikamu chedu, maona. Rinova chikamu chedu. Mari zvakadi, zvakanaka, zvinotitsidzira vimbiso. Chiratidzo chapupu chokuti mari yabviswa uye yagamuchirwa. Haugoni kuwana tikiti kubva kune vezvitima usati wabhadhara mari. Uye nzira chete yokubvisa mari kubhadhara ndizvozvo. Kuita sei? Kuchitenda, kuchigamuchira. Kuteerera kwakazara kushoko rose ramwari kunokupa kodzero yechiratidzo. Kuteerera kwakazara kwete chikamutaro sokutenda kunokwaniswa nedenomination rako asi rose zvaro. kuteerera zvakazara kushoko riri Kristu kunokupinza muna Kristu. Zvino ngatiti wapinda asi tsoka dzako dziri kunze. Ngatiti wapinda asi maoko ari kunze. Mutumbi wose wavamo asi mwoyo uri kunze. Mwoyo uchiri munyika na zvino asi hatidaro. Teerera kwakakwana nekwakazara kunoita iwe neshoko chinhu chimwe. Tende rose, uye rose riri mauri, chiriona richishanda nomauri. Hauzofambidzani nezvinhu zvisina nebasa rose maona. Uri muKristu. Hazvinei kuti ndiani anoti kudini, haambokubati uri muna Kristu wakachengeteka zvachose. Apo rufu parunogodzwa pamusuo harikubati maona. Kana napaduku pose sei kunenge kuri kungobuda mutumbi uno wopinda muno mumwe. Zera, harina zvarinoreva wabuda muzera, wava munguva isina magumo nokuti uri maari, iye haana magumo enguva. Hazvina mhosva kuti uri muduku tembere wezera rapakati kana zvivi zvazvo, pfupi mukobvu kana chii, hazvina basa hazvina. Haufambi-fambi nongoita zvinhu izvi zvose, wakapfuura izvi zvose, wakafa. Upenyu hwako hwakavigwa muna Mwari nomuna Kristu, hwakasimbiswa imomo nomweya mutsvene uchifamba muna Kristu. Chinhu chete chaunoona ndiKristu ndizvo zvobedzi uchifamba asi vedu. Ndiyo chikonzero taimba rwiyo urwu ndizadzei norudo rwenyu ndichifamba nomweya mutsvene. Ndandifambe nzira yese nerudo ndizadzei. Ngandive hama, ngandirarame zvomuenzanzo wakanzi naKristu zvakafanira kunge munhu ari. Ngandive hama kuhama, hama kuhatanzi. Ngandive mushumiri kuvashumiri, ngandive mienzaniso yemienzaniso. Ngandiratidze nyika kuti shoko iri ndiKristu. Zvino nzira chete yandinokwanisa kuzviita ndeyokupinda maari, nokuti handikwanisi kuzviita ndoga, haukwanisi, asi ingorega shoko newe chive chinhu chimwe chete, rozvirarama roga mauri. Uri tsamba inofamba yaJesu Kristu kana ava nokutonga kwakakwana kutonga mauri kuita shoko rose. Kana akauya napapa zvoda kuita ichi, iwoti kwete kwete, handizvitendi maona, hausati wava mushoko maona. Takazara, zvinotarisa. Zvino kuteerera kwakazara kushoko rose ramwari kunotipa kodzero yechiratidzo. Zvino kana tonamata namata tinenge tava nechiratidzo chatinounza nomunamato wedu. Kana ukati ndinonamata Ishe asi chaizvo handina, zvino hauna, zviri nani urege hako. Pinda mukati utange wawana chiratidzo uri kuona, nokuti chiratidzo ichocho ndicho chaanogamuchira maona hongochangamiri. Kana tinamata tinofanira kuratidza chiratidzo. Ndakakuteerai zvakazara, ndakatendeuka pazvivi zvangu, ndinonzwa kuti makandiregerera. Ndakabhabhatidzwa muzita raJesu Kristu, mweya mutsvene uri mandiri. Ino ndine chinhu chandiri kukumbira kuti imi mukudzwe. Ishe, ndinochikumbira ndechangu iko zvino. Ipapo pane chinhu chinobva chadzika hoko mumwoyo umu ndechako. Ndizvo zvinoshanda. Zvino zvinobva zvapera zvaringana. Ndinokumbira ichi, ndirikukumbira, ndinofanira kuva nacho. Ndinochida kuti murumbidzwe maona. Zvakanaka, ndizvo zvazviri. Zvino anokupa, zvino unoziva kuti ndechako. Ndizvo zvaunoitawo kuvana vako nezvimwe zvakadaro. Unoisa ropa, tozvitenda, ndizvo chete. Iye anoitei zvino? Kana uchikwanisa kuunza chiratidzo nomunamato wako, zvinoratidza kuti wasvika pakuteerera zvakakwana shoko rose ramwari. Kana uine chiratidzo, zvinoratidza kuti wateerera shoko rose. Zvino iwe neshoko mava chinhu chimwe, uri kungokumbira zvauri maona. Zvino sei unoziva? Kana ndikati ruoko nditeerere, tora hangtape iyo, unozviita maona. Ruoko rwanditeerera chii? Chikonzero, chikamu changu maona. Zvino iwe neshoko kana mava chinhu chimwe chete, vimbiso yose mari ngaarumbidzwe. Vimbiso yese ndeyako, inokuteerera. Zvinondoda kungwarira zvaunoita. Haungaisi ruoko rwako mumoto kuti ugoti ndionei ndichizviita. Kwete maona. Asi kana paine chinhu mumoto chandinofanira kutora, unonditeerera maona. Ndizvo chaizvo. Unoda kungwarira zvaunoita. Ndiyo chikonzero mweya mutsvene uchipiwa kwashoma nezvimwe zvakadaro. Ndozva zvandinoreva. Nokuti vamwe haudi kumuranda wamwari chaiye haazvitutumadze nazvo, muri kuona. Ndizvozvo ndiko yamisira. Patinonamata tinoratidza chiratidzo, tinoratidza kuti takateerera zvakazara. Paulo anotiudza kuti ropa rinotaura. Izvo munhu wese anozviziva kuti ropa pacharo roga haritauri, harina upenyu. Izvo here? Vangani vanozviziva? Asi vangani vanoziva kuti ropa rinotaura? Kana muchida kuzvinyora pasi, Genesis 4:10, akati ko, munin'ina wako ari kupi? Akati ropa rake riri kuchema kwandiri nokuda kwako. Amen.
Is that right? His blood to speak.
Hallelujah. Malaka kwa aenda kupi ya gada ndizi mchengeti wa mwingine wangu. Waje ropa lake lili kuchema. Ropa lake lili kuchema.
It's a token. It's a token that he been killed. His blood. That is so.
Ndokuta kanga aurawa. Ropa lake raichema. Ndokuta kwake. Nomuka shitari samna Genesis 4:10. Mutari sazimwa Hebrew 12:24. Mutanga kuverenga. Mwa Hebrew 10:12. For inoti ropa la Jesu Kristo notaura zviri nane kupfuura Abel. Maana Abel aiwa munhu wakarurama akafa akafa asina mhosva nokuti aiwa munzira anga ari munzira akamira chizaro chaakanga anacho akachitaura tikadavirirwa ropa rakarurama ra Abel rakachema nokuda kwaKain asi ropa ra Jesu Kristu harina kungochema bedzi rakanga ratidzikinura. Amen. Notaura zviri nane nokuita ivana kumana navasikana vamwari nokuwanzai pahasha dzamwari.
See, the blood of Abel could not
help him. But the blood of Jesus could not help him. Amen. No doubt, Cain, Buddha, Bachina, Nazi, and Wanga, or Mutambu, the Shoko. Ujima, Zoa, Shamisaka, Fura, Zunuji, Namaturo, and Sakadaro, Rikuchema, Murukona, Robara, Jesus Christ, Rikuchema, see, Nokure, Mariri, Kana, Mugaramchira. Your data, Mopez, and Guayagati Panyai, Mahon, Robara, Notara, Srinani. Tenda that would do change the Tetway. What is such a Tetu, Mahona? Tenda Maziri. Ezo unofanira kutenda mazviri. Naona unoda kuti uchengetedzwe. Unotenda kuti uchengetedzwe. Noisa chiratidzo kumuri yose. Naona.
You say how can I do that? Claim it. If it worked on you.
Ngariko ndingazviita sei? Ditore. Kana zvakashanda pauri. Zvinoiwa neshoko mavacho chimwe chete. Amen. Amen. Naona. Naona. Chinoshanda kwamuri mose. Iwe neshoko muri chinhu chimwe. Zino, chichisira vana wako, chichisira vadikano wako. Chizakaitwa na Rahab, akaisira baba wake chiratidzo. Amai wake na hazanzi zake, manunguna wake, akavapinza vose. Chise kuti ishe, ndava kuteera mwanakomana wangu, ndava kuteera mwanasikana wangu. Nomutora, yaporosi muregedze, ndava kumutevera. Ndaisa chiratidzo changu, mweya mutsvene. Oh, mweya mutsvene unorarama ndiri. Pada mwanasikana wangu uko. Ndava kuenda kwaari zvino nezoro chako pandiri. Anozviita. Amen. Ndizvo zvavakaita muEgipita. Ndizvo zvavakaita muJeriko. Ndinoda kuverenga rimwe gwaro mabasa 16:31. Paura akaudza mukuru wezana. Tenda. Ndine mutumwa wenguva ino. Tenda kuna Jesu Kristo iwe nemhuri yako muchaponeswa. Ndizvo here? Tendera imba yako. Vaunze vose. Makaona mwari wokudenga achiita chishamiso. Kutonga kusati kwasvika. Ndinotenda here hongu? Ndingaita sei? Simuka ubhabhatidzwe. Paura akamutora akamubhabhatidza akati, tinotenda kuna Jesu Kristu iwe nemhuri yako muchaponeswa. Kutenda chii? Kutenda muna Ishe Jesu Kristu uchiitira mhuri yako, isa chiratidzo pamhuri yako. Chii chaunoita kana waisa chiratidzo paimba yako? Isa tsvina yose. Bisa madirezo ose, mapupi, zikabudura, makasa, fotja, matelevision, zimwe zvakadaro, wozvibudisa mumba. Haonengo chisa chiratidzo, hauchaiti zvokutamba, hongu changamire. Bisa zose, kanza kose na mafaro, nemimhanzi yomunyika, mapepa nawo anonyadzisa nezvimwe zvose zvomunyika, zvirashire kunze kweimba kuti hava kuchenesa nzvimbo ino. Zvakaitwa naJakobho akati akaudza madzimai ake navamwe vose akati gezai hanzu dzenyu nazvose bvisai vamwe vamwari. Amen. Mozisi akaita Joshua asati ayambuka. Gezai hanzu dzenyu musaswedzera kumadzimai enyu nezvimwe zvakadaro gadzirirai nokuti mazuva matatu tichayambuka Jorodhani. Amen. Anga wagadzirira akanga ava kuisa chiratidzo. Amen. Ndizvo chaizvo. Gadzirirai isai chiratidzo tendai chenesai.
Let your children, let your family, let your loved ones see
the effect.
Then apply the token in prayer.
Zvinoshandisa chiratidzo chinamata nokuva nehanya uchitenda. Chiise norudo nezvimwe zvakadaro kusvikira wava kunzwa kuti zvichaitika ndizvo zvochete. Chiise nokugutsikana uchitenda kuti zvichabatsira. Kana wava kutaura nomwana uyu, murume wako, mudzimai, kana kuti mudikanwa, tenda kuti zvichabatsira. Womira ipapo uchiri, Ishe, ndava kumbira ndovangu, ndiri kuvaisa kwamuri Ishe. Yes. Sachiratidzo sika upo pauri wokuti vanobva vapinda mahure.
Oh,
une kana une chiratidzo unosika upo unokupoteredza hwesimba zvokuti paunofamba vanhu vanoziva kuti uri muKristu. Vanoshuva kuti utaure chimwe chinhu kwavari. Vanotenda shoko rako zvaunotaura vanobatira pazviri. Maona izvozvo. Iyi sachiratidzo wofamba nacho. Kumbirira mhuri yako. Unofanira kuzviita zvino. Ine nguva yamanheru. Mumanga makateerera kwenguva refu yava nguva yamanheru. Inguva yokuisa zvino. Havazozvitadi uri rwari muramazuva ano panenge pasina nguva zvino. Maona. Isai chiratidzo nokushinga. Kana muchida kuzviverenga, verengai apa. Varandanyora pasi vaEfeso 2:12. Kana muchida kurinyora pasi. Tiretedza vaEfeso 2:12. Kana mukaiverenga inoti, hatishumiri mabasa akafa, asi tinoshumira Mwari mupenyu namabasa mapenyu. Amen.
Oh,
vedu. Namabasa mapenyu zvirazvo zvipenyu. Munotenda zvirazvo zvipenyu here? Nyorai zvakare vaHebheru chitsauko 9:11 kusvika 14. Kana muchida kunyora pasi. Zviratidzo zvipenyu, mabasa mapenyu, isai izvozvo. Kwete zvitendwa zvakafa, ndatora mwanakomana wangu ndoenda naye kuchechi ndoona kuti achajoina chechi. Mumwe mukomana wakanaka wechikristu pano, shamwari yakanaka sahwira chaiye, munhu kwaye. Akauya kuno, akabhabhatidzwa, mai vake vakati, dai waenda kuchechi hombe kana wa, waida kubhabhatidzwa. Maona, maona. Akanga asingadi zvitendwa zvavanhu zvakafa. Nezvimwe zvakadaro, maona. Hatishumiri zvitendo zvakafa navamwari vakafa. Shumira Mwari mupenyu ane ropa rakadeurwa shure uko chiratidzo chikaiswa kuti tinoraramawo. Amen. Hamutangamire. Tashumira zvitendwa zvakafa. Vanoramba kuti kune chiratidzo. Vanoti mazuva ezvishamiso akapfuura hakuna chinhu chakafanana nokupapatidzwa noMweya Mutsvene. Sei uchida kupinda muzvinhu zvakadaro, maona. Rega kudaro. Ngachiratidzo. Hoshumira Mwari mupenyu kuti uve namabasa mapenyu zviratidzo zvipenyu. Zviratidzo zvinopodza vanorwara kumutsa vakafa kufanotaura zvinhu, kutaura nendimi nokududzira zvakakwana nguva dzose. Kuprofita nokutaura kuti chakati nechakati chichaitika. Kuratidza zviratidzo mudenga napanyika zviratidzo nezvishamiso. Amen. Kutaura chaizvo izvo zvakataurwa nebhaibheri kuti zvichaitika. Zvimirai Mwari mupenyu, Isaya chiratidzo. Zvaenda kumachecha aya nokujoina mabasa akafa nezvinhu zvakadaro nokuti havatendi zvinhu zvakaita sezviratidzo. Asi isu tinotenda. Amen. Zvizive izvozvo. Vanoti hakuna chinhu chakafanana nechiratidzo. Izvo izvo hazvina maturo. Zvavanotaura uko upenzi. Hakuna zvakadaro kwemi madzimai zvamunopfeka zvakadii. Dinawo bhaibheri rinodaro. Kubvudzire nyurine bhaibheri rinodaro. Ndiwo mutsauko wacho chete. Maona. Chagunzva usabata usaravira ndiMwari. Maona. Zvino zvine zvazvinoreva. Zvino vanofunga kuti upenzi. Asi kwatiri vanotenda tichiziva chokwadi tinoziva upo hwake hunorarama. Hunoita zvinhu zvimwe chete zvaakaita ari pano panyika. Amen. Vanoti vanoita zvokufunga kuti vaone shongo yemoto. Oh, kwete, oh, kwete. Hapana chatinofungidzira. Vaifunga kuti Pauro aifungidzirawo. Yaifunga kuti Israeri iri kufungidzira. Asi yakavatungamirira kunyika ichipikirwa. Hamutangamiri. Ati vaHebheru 13:8 munoziva Jesu Kristu haashanduki zviro nanhasi nokusingaperi kana muri kunyora izvi pasi. Kuti mumwe chete hazvifanani kungoita zvokufunga. Kana ndichinyora magwaro awa ndinoanyora apa kuti ndizive paari magwaro acho uye ndiwo maziviro andinoita paari. Tinoziva kuti upo hwake hunorarama nokuti ari kuita zvimwe chete mumweya. Zvinodai zvakatsaukira kune chimwe chitendwa kana denomination taibva taziva nokukurumidza kuti haasi Kristu. Handizvo here? Anenge akutungamirira kune chimwe chitendwa kana zvimwe zvakadaro ndinenge ndatumwa nerimwe denomination. Asi handisi kukunzirai zvitendwa uye handisi kukudzidzisai zvamadenomination. Ndikudzidzisai shoko raMwari risimba rokumuka kwaJesu Kristu richiratidzwa kwete kwandiri chete asi ani nani anoda. Maona. Kuti wa, uri hama yangu. Handisi munhu mukuru iwe munhu muduku, tose tiri vanhu vaduku muna Mwari. Maona. Tiri vana vake vaduku, hapana chatinoziva sezvatinofanira kuziva. Anotizivisa nokuda kwake uye tinomutenda nokuda kwezvatinoziva zvemaropafadzo ake. Uye hazvisi zvangu ndoga, ndinoda kugoverana nemi. Maona. Ndoda kuti muve mazviri uye ndinoda kuti mugamuchire chiratidzo ichi. Uye kana musati mazviita, vazhinji venyu vakawanda venyu vakatozviita kare. Asi kana vamwe venyu musati mazviita, munoona ndiri kutaura pamatepu zvakare munonzwisisa uye kazhinji kazvo. Handitauri muno muchechi tose takabuda ndinofunga. Asi pangangova nezuru nezuru zvichanzwa tepi iyi, maona. Uye iyi ishumiro. Pano munhu angapinda muJeriko munoziva netepi. Nokudaro tinoda tinofanira kubata mbeu yakatemerwa kana tapinda imomo, maona. nokuti hasha dziri kuuya.
Know that it is a presence of the living God.
Dzivai kuti upo hwaMwari mupenyu hunoratidzwa kuti Mwari wakamumutsa maererano neshoko rake raakavimbisa. Chinguva chiduku nyika haichazondioni Jericho, Egipita havachazondioni, asi muchandiona nokuti ini ndiri iye pachake ndizvo zvinonongedzerwa munoona ini ndinemi. Ndiri chiratidzo, kumuka kwangu chiratidzo, mabasa andinoita achakuratidzai, acharatidza ini mamuri. Zvakanga zvakaita mumazuva aRoti ndizvo zvachaita pakuuya kwomwanakomana womunhu kana shoko ramanheru rauya. Nokuti nenguva yamadekwana chiedza chavapo, panguva yamadekwana chiedza chavapo. Oh, Mwari ngaarumbidzwe. Zvinoita kuti ndinzwe kumhanya napakati pehondo nokusvetuka rusvingo. Chiedza chavapo munguva yamadekwana ndizvo chaizvo muprofita akadaro. Chava nemi, ndichava muchizvarwa chaLuther, ndichava muchizvarwa chaWesley, ndichava muchizvarwa chePentecost, asi panguva yamanheru chaipo chiedza chichavapo. Denomination achapfuura nechiratidzo chichaiswa, uye vose ava vakatenda mumwoyo munguva yose iyi pasina imi havakwaniswi. Asi mamuri, kufanana nokuti musoro unofanira kuenda wondofambisa tsoka, musoro unofanira kuenda wondotora ruoko, musoro unofanira kuenda wondotora mwoyo, musoro unofanira kuenda wondotora muromo. Munoona, musoro unofanira kundotora. Tiri panguva iyo chiratidzo chaiiswa pabango rapamusoro pomukova, muri kuona napamativi. Uye kana ndichiona ropa chinova chiratidzo, ndichakupfuurai. Ndichakurumidza nopandinogona ko zvino maminitsi mashanu kana gumi ndenge ndapedza. Munoratidza kuti Mwari akamumutsa kwakafa, munozvitenda here? Ari kurarama pakati pedu nhasi. Zvino ndiri uyu ndiKristu, zvino ndiri uyu anesu kusvikira kumagumo ndiko kumagumo, zvinoreva kuparadzwa kwenyika. Ndinemi kusvika kumagumo enyika, sezvaakakuvimbisa mushoko rake akazvivimbisa. Uye mabasa andinoita ndichaaitawo. Hazvisi zvunhu zvisina maturo kwatiri, chiratidzo, chiratidzo. Tinogamuchira chibayiro cheropa rakaereswa, tinogamuchira ropa rechibayiro chake zvinotopa, uye anotipa upenyu, chiratidzo, chisimbiso chevimbiso yake. VaEfeso 4:30 inoti, musachemedza ropa here? Kwete. Musachemedza mweya mutsvene wama, vanomira vachirega ungano ichipedzisa kuti kusimbiswa. Wamakapinzwa nawo musungano, kuiswa. Muri musungano. Murimo, muri muchiratidzo, mweya mutsvene uchange uri chisimbiso. Kana chinhu chanamirwa mukati mechisimbiso, haufaniri kuzarura. Haungachizaruri, kwete. Chisimbiso chaMwari, kwete. Maona. Nokuti uri, musachemedza mweya mutsvene waMwari wamakasimbiswa nawo kusvikira zuva rokudzikinurwa kwenyu, apo mutumbi uchamutswa. Imbeu, chiratidzo chokuti mbeu yavandudzwa noupenyu husingaperi zvowi, upenyu hwangu ndimene, uye ndichahumutsa zvakare nezuva rokupedzisira. Haunenge uchifamba, unogutsikana kuti upenyu hwaKristu huri mauri, iwe uri maari. Nomweya mumwe chete tose tinobhabhatidzwa mumuviri mumwe, tosimbiswa imomo nomweya mutsvene pakati pavatendi vakaita sevava kusvikira zuva Jesu raachatimutsa. Oh vedu, isai chiratidzo, ndizvo zvachinoreva kwatiri. Tinotarisira chibayiro kuti chitipe upenyu, uye chinotipa. Uye chinotipa chiratidzo, toisa chiratidzo chinova chisimbiso kusvikira. Tive vagoverani veizvi chinhu chikuru zvakadii. Kuva vagoverani takabhabhatidzwa nomweya mumwe chete mumutumbi womweya. Ndataura izwi iri zvakanaka here? Womweya, mutumbi womweya, muviri womweya waJesu Kristu. Unoona mweya mutsvene wanditi uri kutaura zviri izvo. Nhasingazivisene ati uri kutaura zvisiri izvo. Ndataura kuti mutumbi womweya uri muviri wakavanzika waJesu Kristu. Unoona, mutumbi usingaonekwi waJesu Kristu. Ine handi dzidzo, handiyo yatinoda. Tinoda mweya mutsvene. Ndiwo chete, munoona, ndiwo chete. Munoona kamwe zvagambura mumwe munhu kune imwe nzvimbo, mumwe mudzidzisi. Zvino ndinovimba kuti azvinzwisisa. Muviri usingaonekwi zvataurirwa chikonzero, nokuti haangadai ataura izvozvo. Maona, ari pano zvino, ari pano papurupeti, arimo mukati umo, ndiye maona. Uye maari hamuna rufu, maari hamuna kusuwa.
is no
mahari hamuna kuneta mahari hamuna chivi mahari hamuna chirwere mahari hamuna rufu iri mahari. Kana Satani akaedza kukutambidza chimwe chinhu sechirwere, ingotora chiratidzo chako wochishandisa.
Oh,
vetuwe, tora chiratidzo chako wochishandisa, nokuti wakatengwa naJesu Kristu. Chiratidzo chinomirira kuti mari yabhadharwa. Anoti, kana wafa warasika, ita handizo, ndine chakatengwa, ndakatengwa, ndine chiratidzo. Chiratidzo chii? Anoziva kuti chii? Regare kakumunyengera, anoziva kuti chii? Nonga gona kutaura na mamwe aparidzi ava, vakukakavara newe, kwete Satan, anoziva zviri nani maona. Oho. Anombouya achirwisa kaviri kana katatu unoziva, okanganisa, pakukuedza. Satan anoziva nyaya yauri kutaura, ingoratidza chiratidzo. Ano tiza. Nukuni chii. Chini chaka. Simbi iswa. Nukuna mirwa. Ako nukuti zarura wopinza chime chunu. Chaka ipa imomo.
Take your hands off.
Isa mawaka ako. Chaka simbi iswa. Oh, vedu. Munaka simbi iswa. Hong changamiri. Wakatengwa. Baada chiratizo chako pa msoro po kutenda kwako. Kusinga zungu zwi. Muvimbiso yake. Unomona chenda. Munamato omuna karurama. Une simba. Unobatira zvikuru maona. Tora chiratidzo icho. Ndiro basa racho. Satani aripo kukedza. Aiwa muEgipita kuti aedze. Unoziva zuva riya Abrahamu chiveve chiya akarembedza. Chiveve chiya pachakarembedza bote dzuku. Bote riya. Mamasoja ndinofunga akaseka achizvidza. Vakati mukadzi uyu anopenga apo paari. Musoro wake wasangana. Tarisa muone zvaainazvo. Wakambonzwa zvakadaro here? Dr. Jones vakati hapana zviripo pae. Asi zvaiva pano kuti mutumwa waMwari akanga aunza shoko akavaudza. Haufunge here kuti veEgipita vakati zvinoita kunge iwe tarisa po kana vatsvene vasina hunhu vari kuisa ropa. Havachazonetseki nokurigeza here zvino. Oh vedu, dzimba huru dzakanaka dziya dzose dzazorwa ropa. Oh, kunuwa kwacho zvinokuudza kuti mazuva mashomanana zvinenge zvava kusemesa. Hazvirevi chinhu. Unoziva kuti sei baba vatsvene nhingi nanhingi vakadaro. Asi pano chaivapo zvaireva chunhu. Pane zvazvaireva. Pane zvazvinoreva kwatiri isu vanozvitenda. Kutenda kusingazungudzwi kwamunako mushoko iri. Hamuna kufanana naEva maona. Hamusiri avo vanokahadzika zvino zvakanaka vachiwirirana naSatani. Batai shoko rose raMwari maona. Eva akati, ava Mwari akataura. Satani akarasika. Unoziva Ishe havangaiti chunhu chakadaro kumunhu akanaka sewe. Oh, wakanaka zvikuru, haangaiti zvakadaro. Oh, hongu, anoitawo zvakadaro. Akati achazviita. Ngombo vangu vaiva muparidzi, ndiri muparidza. Handina zvandingaita pasina chiratidzo, wakarasika. Hasha dziri pamusoro pako, maona. Ndizvozvo chete pasina chiratidzo, maona. Hongu akati anozviita, uye achazviita, zvino hapana kakava. Akati achazviita. Oh, ndinotenda kuti nguva yezvishamiso, hongu, maona. Asi akati, nguva iyi haisati yapera. Handishanduki zuro nanhasi nokusingaperi, maona. Ndizvo chete zvaanoratidza kuva. Nokwatiri tinozvitenda kwavari havazvitenda asi tinozvitenda tinoziva kuti ichokwadi maona. Zvino zvakadaro saizvozvo tinovatya muchishoko. Uye totora chiratidzo mweya pamusoro pevimbiso. Ndini Jehovha unokuporesai. Tora chiratidzo chiisa pamusoro peshoko. Kutenda kwako kusingazungudzwi mushoko iroro. Anobva. Nondi ndicho chinhu chinomubvisa nokuti maari hamuna zvakadaro. Ndinoshuva kuti dai ndambopopura zvishoma zvino pamusoro pezvinhu zvandakaona zvichiitika mavhiki mashoma apfuura. Maona. Oh, zvandingapopura nezvazvo. Unoziva Yeruka akati dai zvose zvakaitwa naJesu zvakaiswa mumabhuku. Hapana mabhuku angakwana pasi pose kuti zvinyorwe. Zvandakaona mushumiro yangu zvandakaona achiita mabhuku acho haangakwani kuisa pano papuratifomu pano. Dai ndakanyora zvose zvandakamuona achiita mushumiro yangu zvandakamuona achiita. Maona. Akashanda zvakanyanya mushumiro yangu kupfuura zvaakaita mune yake. Rangarira yakashanda zvakawanda kwete ini asi iye. Glory, hallelujah.
He had more success in Jeffersonville.
Akaita zvakawanda muJeffersonville kupfuura zvaakaita muNazareta. Akaita izvozvo muguta riya rakashata neguta rino rakashata. Amen. Glory. nokuti haana kukwanisa kuita zvishamiso ikoko asi akazviita muno akupedzisira akazozvikwanisa muno akazviita muno mwengu akanditora vanhu kumwewo asi akazviita zvakadaro saka akaita zvakawanda muno kupfuura zvaakaita mukapenaum kana kunazareti mune izvi akaita zvishamiso zvakawanda muno mutabhenakero kupfuura zvaakaita mushumiro yake yose panyika ndizvo chaizvo akazviita zvino kuzoti nyika yose vedu ndizvo zvaakaita rangarirai ndiye akazviita na handina kuti ndini ndakaita munoona kwete nokuti handina kuzviita handina kutombozviita ndaingomuda ndozviisa pasi pake ndotaura zvaaitaura mweya mutsvene ukaenda kuna vamwe vanhu vakatenda zvaakataura akagoita basa racho ndizvo chete akakwanisa kuti tose tizvitende angaite iko zvino kana akakwanisa kuti tose tizvitende iko zvino hapazovi nomurwere mutaundi yose ndizvozvo akakwanisa kuti munhu wose azvitende zvose zvinobva zvanakamaona isa chiratidzo chako pamusoro pokutenda kwako kusingazunguzwi mushoko rake rakavimbiswa satani anobva aenda zvino ndava kuda kupedza zvino mwari akambopa chimwe chiratidzo kunyika waiva muraravungu munozveuka here akagara akatendeka kuchiratidzo ichi nokuti akaupa sechiratidzo zviuru zvamakore ose aya haana kungokundika kuisa chiratidzo ichocho handizvo here nei anochiremekedza akachipa akapa nyika chiratidzo chokuti haachazoparadzi nyika nemvura zhinji zvino kubvira ipapo kubvira musi woyo zvinoratidzwa pane zvinhu zvimwe zviri mumhepo zvinoumba muraravungu kana kuonaya zuva rikabuda unoonekwa zuva rinoomesa mvura nokudaro akaisa muraravungu kuratidza kuti hakuzombovi nemvura zhinji panyika ichaiparadza zvakare iyo sungano yake chiratidzo akati ndichakupai sechiratidzo akaremekedza chiratidzo chake akaremekedza chiratidzo chake mazuva anoa anochiratidza kunyange nhasi akaremekedza chiratidzo chake muegipita akaremekedza chiratidzo chake mujeriko anochiremekedza nhasi anoremekedza chiratidzo chake kana charatidzwa zviuru nezviuru zvamakore ose aya akafarira kuratidza chiratidzo ichi haachikanganwi haakanganwi chiratidzo chake ndahazvina mhosva kuti nyika inoshanduka zvakadini muraravungu uchiripo maona anoremekedza chiratidzo ndizvo zvaanoita iko zvino anoremekedza chiratidzo chake hazvinei kuti chechi inoshanduka sei mafambisiro avangaita ichi mwari anoramba achiremekedza chiratidzo chake ichocho choga zvinotiratidza kuti haakundiki kuremekedza zvaanoita nezvaanotaura tinogamuchira nokuremekedza izvozvo ini ndinoremekedza anotitarisira zvakare kuti tiise chiratidzo chake pamusoro pokutenda kwedu kuna satani namadenomination namapoka ake asingatendi tichivaratidza kuti tinotenda kuti vimbiso yake ndeyechokwadi uye achaita zvaakavimbisa kuita ndiyo chechi ndicho chikonzero vasingasviki pazvinhu zvokuti anga chaizvo sezvatingataura regererai mazwi aya ndicho chikonzero vasina kwavanosvika asi kudzokera kumadenomination wova vanhu vakangosvinda vakangwara vanoenjere vakadzidza kuna kwavanosvika nokuti ndizvo zvavanoratidza ndiri mumethodist ndiri mupresbyterian ndizvo chete zvavari asi vatendi vanotora chiratidzo jesu zvaakatanga kuita mugareriya anoendera mberi nokuzviita zvino nokuratidza kwake chiratidzo chomweya mutsvene uri pamusoro pechechi nokuti akanga asiri mabasa avaapostori aiva mabasa omweya mutsvene muvaapostori uye ndicho chaiva chiratidzo vakati vakateerera petro najakobho zvavaka petro najohani pavakapfuura napasuo rakanaka vachiona kuti vakanga vasina dzidza vangadai vakatadza kutaura chirungu chakanaka hid hand tot fech fairy zvinokuudzai pamusoro peizvi maona vangadai vaine chirungu chavakanga vasinganzwisisi vangadaro vaisaziva mutsauko wezvose izvi masamu ose amagwara asi vakabvuma kuti vakanga vafamba najesu vakanga varatidza chiratidzo ichi nokuti mweya mumwe chete wakanga uri pavari asati aroorerwa wakanga wava pavari shure kwokumuka kwakafa amen apo zvinoita kuti ave hebrew state nejesu kristu haashanduki zviro nanhasiri kusingaperi o maziviro atinoita kuti anorarama nokuti sei tinoziva sei kuti tinorarama nokuti anorarama zvino tinoziva kuti tinorarama nokuti takafanana naye uye tiri maari akati nokuti ndinorama nemiwo muchararama. Ndini iye nazvakazarwa akanga afa asindiri mupenyu nokusingaperi. Nokana kuti tikafa kune zvatiri tova penyu maari tinorarama nokusingaperi. Zvino upenyu hwake matiri hwakangofanana noupenyu hwose hwose hunoratidzwa haiwa zvomuita mumwe chete zuro nanhasi nokusingaperi. Unorarama sei kana uchiramba izvozvo? Hamuone here mabasa akafa? Shumirai Mwari mupenyu nokusingaperi. Ndinoreva sungano yokusingaperi youpenyu hwakanga huri muropa raJesu Kristu. Zvino ndichaenda zvakanaka ndichamira zvino maona kuratidza chiratidzo chenyasha dzake rudo rwake. Zvino pasina kiswa kwechiratidzo ichi. Zvino ichi chiratidzo. Chiratidzo chii? Chiratidzo chinomirira kuti chikwere chabhadharwa. Mutengo wanga uchidikanwa wabhadharwa. Tengo ruponeso rwedu waiva rufu. Hapana aikwanisa kuubhadhara asi Kristu. Kwete mweya wedenomination, kwete mweya wapapa kana mweya womumwe munhu kana musande. Asi mweya waJesu Kristu pamusoro pechechi chiratidzo chokuti chikwereti chakabhadharwa uye akazadzisa zvose zvaidikanwa naMwari zvakare isu naiye tava mumwe. Nezuva iro muchaziva kuti ndiri muna Baba uye Baba vari mandiri ini mamuri nemi mandiri. Isa chiratidzo. Isa chiratidzo chokumuka kwake. Nokuti akamutsirwa kururamiswa kwedu, takamutswawo pamwe chete naye. Zvino tigere munzvimbo dziri kumusoro muna Kristu Jesu tiri mukuyanana pachiratidzo. Israeri yakagara zvayo vamwe vachichema mudzinzira kunze uko vakanga vasingambotya zvavo kana zvokuita bedzi nguva nechokwadi kuti ropa chiratidzo chiri kuonekwa. Zvakare ndicho chinhu chimwe chete chatinofanira kunetseka nacho iko zvino. Kune nhamo munzira iri kugadzirwa shamwari hazvisi kuzononoka. Nhamo iri kuuya, munozviziva izvozvo. Iva nechokwadi kuti chiratidzo chiri kuonekwa. Zvino chiratidzo mweya mutsvene. Nokuti nomweya mumwe tinobhabhatidzwa mutumbi mumwe tova vagoverani pamwe chete naye wokubwinya kwake panyika yedu kufamba kwedu zvino tichienda kunyika ichipikirwa. Munomuda here? Munotenda chiratidzo here? Vangani vangati oh. Oh, brother Branham, ndinamatireiwo kuti ndipinde pasi pechiratidzo ichi. Tikotamisei misoro yedu. Ishe Jesu, muzere nenyasha. Nyika ino payakanga iri muzvivi pasina aigona kubatsira, Mwari mutsitsi achifanoratidza nomufananidzo kuti kwaizouya chiratidzo chaizobvisa zvivi, kwete kungozviputira asi kutozvibvisa. Jesu akauya panguva yakafanira akadeura ropa upenyu hwake achigadzirira isu yananiso yezvivi zvedu uye akazomudzosa zvakare ari mweya mutsvene, chinova chiratidzo chinofanira kuchengetwa nechechi kusvikira achiuya. Nokuti muapostora Petro akati vimbiso iyi ndeyenyu navana venyu navose vari kure kunyange vose vachadanwa naIshe Mwari wedu. Ishe, nenyasha dzenyu nokubatsira kwenyu ndinokumbirira munhu wose anonzwa maridzo iyi, ndinovakumbirira kuti vauye kuna Mwari. Namata kwamuri Ishe, ndichinamatira vari pano mangwanani ano naavo vachanzwa tepi. Kana paine mbeu kupi zvako yakatemerwa Ishe kuti inzwe shoko renguva ino yokupedzisira, dai vauya iko zvino zvinyoronyoro nokuzvininipisa voisa zvose pasi pomuchinjikwa kana ivo pachavo sekorona yenyasha dzaMwari dzakavadana. Zvakare ngavazadzwe nomweya mutsvene vaise chiratidzo choupenyu hwaJesu Kristu mukumuka kwake nguva yose yavanenge vari panyika. Zviite Ishe. Anzwa aya Ishe, ndingadaro ndisina kutaura zvakanaka. Kana ndisina, ndinonyengetera kuti mweya mutsvene utore mazwi aya wogoapa nenzira yaanofanira kupiwa nayo kuti vanhu vanzwisise uye vazive pasina godo. Uye itai kuti vazive kuti rudo runodzora. Zvakare kuti zviri kuitwa nokuda kwenguva yatiri kurarama mairi nokuuya kwashe kwaswedera. Uye tinoona zviedza zvikuru zvituku zvichivaima munyika yose kuratidza kuti nguva yava pedyo. Dai vanhu vagamuchira mweya mutsvene nhasi. Ndinonamata ndichivaisa kwamuri muzita raJesu Kristu. Ngative chiratidzo kwatiri kana tichiri vapenyu sezvamakavimbisa kuti zvichava. Zviri nyore kuzvikumbira nokuti makazvivimbisa kuti zvichava saizvozvo, uye ndinoziva kuti zvichadaro muzita raJesu. Tinonamata. Amen. Iko zvino takakotamisa misoro yedu kwakanguva. Nokutenda ndinovimba, ndakunamatirai nopa ndinogona napo pose. Ndinonamata nokutendeka nazvose zviri mandiri. Tarisai, ndinoziva izvozvo. Munozivei? Nokuda kwezvegumi nezvipo zvenyu ndinokwanisa kurarama. Kutsigira kwenyu pachechi pano kunoita kuti ndiwane vanhu vokuparidzira. Ndorwenyu, maameni enyu, nokuwadzana kwenyu, uye mashoko enyu manyoro kose kwamunofamba munyika, kwamunoenda kumatunhu ose munyika ino. Mashoko enyu anobatsira kufambisa maridzo iyi. Ndimi, tiri vashandi tose naKristu, tiri hama nehadzvanzi, uye ndiye mambo wedu. Uye ndinokudai, kwandinenge ndiri ndinoda kuti muvewo. Ndinodhiraivha mutunhu wose kuzotaura kwamuri nguva dzakati kuti ndinoshuva kusangana nemi pano nesvondo mangwanani. Ndinokudai, ndakangogara ndichikudai. Imwe nguva ndinotaura nehasha asi kungoda kugadzirisa chete. Unoona, chikonzero ndechekuti ndinokudai, maona. Zvino handidi kuti mupotse izvi, imi hamufaniri kudaro. Iko zvino zvinyoronyoro nokuzvininipisa mumwoyo yenyu zvakadzika chaipo. Zvigamuchirei. Itai Ishe Jesu, zvino torai zvose zviri mandiri zvisina kufanana nemi. Regai ndibvise kuzvikudza kwangu kwose. Zvose zviri mandiri bvisai. Tina yose nokusatenda kwose kuri mandiri ndinozvirasa uko zvino Ishe, ndinozvirashira kunze. Regai mweya mutsvene wakanaka waMwari senjiva ufambe mandiri. Ndinoda kugara nokusingaperi Ishe, uye ndinoda kuti mundibatsire panguva ino. Ngazviitwe izvi zvino. Zvino muchinamata, chaimba namahonera chimboichi kana kuti chaimba zvinyonyoro pamwe chete I love him. Iye rangarirai, zvinouya norudo nokuti iye rudo. Ndakatambanudzira maoko angu pamusoro pamahandkerchief aya nokuti vanhu vangakwanisa kuawana manheru asati asvika. Mude iye, ona zvaakakuitira. Zvakaitwa norudo. Rudo runounza kuteerera. Rudo runounza kufambidzana. Rudo runounza kuroorana, uye ndiko kwatakananga mabiko omuchato egwayana. Ndinonzwa muponesi wangu achindidana kuti anondidawo iniwo. Mweya wako wose ingonzwa chimwe chunhu chinotapira chichipinda mauri. Mweya mutsvene uyo.
Raise up my hands with the audience, with the music.
Ndichasimudza maoko angu pamwe neungano tichiimba kana ndakatadza kana pane chakaipa chandakaita ndiko kunamatira iko zvino nokuzvinamatira pane chakaipa chandakaita ruoko rwangu kwamuri ishe zvinoreva kuti ndino urombo ruoko rwangu kwamuri ishe runoreva kuti handaida kuzviita uye ndinoziva ndiri kufa ishe ndinofanira kusiya nyika ino mumutumbi uno ndinoda kusangana nemi ruoko rwangu runoreva rutorei ishe ndizadzei nomweya ndipei chiratidzo chorudo rwenyu pamusoro pangu mweya mutsvene unoita ndirarame zvinotapira zvino unyoro itai kuti ndirarame upenyu hwaiva muna kristu mwoyo wangu upise nokuda kwavamwe ndisazorora usiku namasikati kusvikira ndawana vose vandingakwanisa ndichava senhume dzejeriko ndichaenda kumunhu wose wandingakwanisa ndione kuti ndingaita here kuti vapinde pasi peropa resungano pasi peropa regwayana kuti vagashire chiratidzo ai ropa rinochenesa mweya ndicho chiratidzo chokuti ropa rakaiswa maona mweya ndicho chiratidzo chokuti ropa rakaiswa kusvikira ropa raiswa mweya hauyi asi kana ropa raiswa zvino mweya ndicho chiratidzo zvinotumirwa kwauri kuti kutenda kwako muropa kwagashirwa wabhadharirwa waripirwa zvapera nyaya yapera wava muna kristu uri mutendi kristu ari mauri newe uri muna kristu mwoyo yenyu yakarerekwa zvino pamberi pamwari mufudzi wenyama nevhi namazwi avo kuvhara nezvavachataura rangarirai musangano usiku huno musangano wokunamatira vanorwara kurumidzai kuuya ngatitange nenguva dza7 ini ndouya paplatform nahalf 7 ndizvoere hama nevhi zvino chazova nechirayiro munoona usiku hwanhasi uyai masikati anogarai nazvo musarega mharidzo iyi ichibva rangarirai musarega mharidzo iyi ichibva ropa richava chiratidzo chokuti upenyu hwapiwa nhono uye kana ndichiona ropa ndichapfuurameya mutsvene chiratidzo chokuti ropa raiswa pamwoyo wako uye chiratidzo chokuti ropa rakaiswa kana risina kumboiswa chiratidzo hachiuyi muri kunzwisisa here itai amen ropa rinofanira kuiswa ipapo chiratidzo chinouya chiratidzo chokuti ropa rokudzikinurwa raiswa uye muripo wabhadharwa mwari akuropafadzei amanezvo